ngatikotamisei misoro yedu. Ishe vanodikanwa, tinokutendai manheru ano nokuda kwevimbiso yokuuya kwaIshe Jesu. Apo patichasangana mumusangano mukuru uyo usingazoperi wemifaro nedzimbo, patinenge tichikurumbidzai nemumazera asingagumi ayo ari kuzouya, tinokumbira maropafadzo enyu pamusangano manheru ano. Tinokumbira maropafadzo enyu patabhanakeri ino, pavashandi vayo, vafudzi vayo, vashandi pamwe chete, vabatsiri vemufudzi nevose. Tinokukumbirai kuti muropafadze ava, Ishe, vabva mamaira akawanda kuti vazova mumusangano. Isai ruoko rwenyu rwetsitsi pavari pavanenge vodzokera kumisha yavo. Zviitei, Ishe. Dai tikasangana pamwe chete nguva dzimwe dzakawanda munzvimbo ino inonzi imba yaMwari kuzonamata, ropafadzai avo vari kuteerera kuno manheru ano, Ishe, nenzira yemafoni. Dai munhu wese asina kuponeswa awana Jesu Kristu semuponesi wake manheru ano. Podzai vose vanorwara nevanotambudzwa. Baba, muranda wenyu auya pabasa nemuzita raJesu. Amen. Ishe, varopafadze mumwe nomumwe wenyu. Ndinofara kwazvo kuva pano manheru ano. Ndangopinda apo hama eni vanga vachiimba chikamu chokupedzisira chechimbo chavo pamapapiro enjiva. Zviro kwazvo inhetembo yakaisvonaka, yakaisvonaka zvemazviro kwazvo, uye ndinoziva kuti iri mumwaka. Saka zvino tinotenda zvikuru, uye kune imi mose vanhu muri kuteerera manheru ano munyika yose, ndinoshuva kuti dai manga muri pano kuona kutarisira uku kwekumirira pazviso zvevanhu apo vakamanikidzana muchivakwa manheru ano vaine nguva inoshamisa. Tinoda kutenda hama Jack Moore nehanzvadzi Moore nehama Noel, hama Butler, hama Brown, vose ava vanobatsira pano, tabhanakeri yose, vashandi vose, nokuti koka kuti tidzoke. Zvanga zvemazviro kwazvo, sokunge handina kugona kuti masanga, rwanga rungori ruoko rwaMwari rwashanda kuti zvidaro. Pane hama pano yakava nechiroto nguva yapfuura pamusoro pechinhu ichi chichiitika. Akati ini ndainge ndimire ndakapfeka mudhebhe muchena, ndakapfeka shangu dzemaIndia, uye ndiyo chaiwo mamiriro andainge ndakaita pandakafonera hama Jack maererano nemusangano pano chaizvo izvo paCarson, Colorado. Shangu dzemaIndia, ndakapfeka mudhebhe muchena weLevi. Hama Leo, kana muri kuteerera kuno, ndakanga ndiri kuzosangana nemi mumaminitsi mashoma. Saka ndipo apo musangano pawakabarirwa, ipapo chaipo. Zvino isvondo manheru, ndinoziva kuti vakawanda venyu vachatyaira usiku hwose manheru ano muchienda kumba. Vamwe venyu vachange vachizotyaira mangwanani. Ndine kutyairwa kwemazuva maviri kuri mberi kwangu, uye saka hachizokubatai kwenguva yakareba, uye ndaedza kuti uno uve usiku hwenguva dzakare. Usiku uhwo hama Brown nehama Jack nesu tose taimbonamatira varwere makore akapfuura, tizonamatira varwere nenzira imwe cheteyo sezvataiita kareko. Zvino muri kundinzwa here kumashure shure uko? Ndiri kungoramba ndichidzikisa mamaikrofoni aya nokuti ndakashoshoma, uye saka ndinoda chingori chimwe chinhu chiduku. Chinhu chiduku ichi chakaitika, saka vanga vachindiudza munguva shoma yapfuura kuti panga paine imwe hama pamwe iri muno mumusangano manheru ano, iyo achangobuda kubva mune zvemasangano, ndokuuya kuShreveport achida kunzwa nezvemharidzo. Zvino akarasika, akanga asisazive kuti ainge ari kupi, saka akaenda mukati meguta. Akaona vanhu vakaungana, ndokuti ndipo here pano apo Billy Branham achange achizoparidza. Akati, kwete, ndeapo Billy Graham achange achizoparidzane nenzira yebhaisikopo. Iye ndokuti, saka ndine urombo, ndauya panzvimbo isiriyo. Akati akauya kumusoro, iye ndokuti, zvino ndingaendepi, Ishe? Ndokuti akatanga kufamba nemugwagwa uyo mukuru, handizive kuti unonzi chii. Pane chechi huru kumusoro kuno uku kwaunogumira, Texas Street. Zvino pakanga paine muchinji kwamukuru muchena pamusoro pechechi. Ndokuti Ishe vakamutaurira ndokuti ingoramba uchifamba. Ndokuti zvino paakasvika ipapo aiva ne ndokuti, saka ndepano pacho pauri pane motokari dzakawanda dzakamira ipapo pose. Zvino ndokuti mwenga nechikomba vakafamba vachibuda muchechi. Ndine zuro manheru paiva nemuchato ndakaona uchibuda kunze. Ishe vakati, zvino ndizvo zvazviri, uri kubuda kubva mune zvemasangano uchipinda mumwenga kuti ugoenda nechikomba. Maona, Maona, ndanga ndiri kutaura kumudzimai wangu, tichiuya tichidzika nemugwagwa. Mamiriro anga akaita mwedzi nenyeredzi, zvakanyatsorembera pamusoro chaipo pemuchinjikwa uyu, patanga tichifamba, tichipinda mauri. Ndinofunga kuti, ndinongotarisa zvinhu zviduku zvakadaro, zvichida, zvinoenderana nekutenda kwangu, muna Mwari, neshumiro yangu. Ndanga ndiri kufunga manheru ano, muTucson. Zvaitika kuti, Victor Ledoux, aiva iye murume uya, wechiFrench. Iye, murume wechiFrench chaiye. Ndinotenda kuti ndakanga ndiri kukuudzai pane rimwe zuva rakapfuura kuti pandakapedza kutaura ndichiedza kupatsanura zvemasangano kubva kuChikristu chemazviro kwazvo. Zvino mumwe murume akanga ari kundipa hurukuro inenge duku pamusoro pazvo anobva kune rimwe sangano rine mukurumbira rekereke yechiPentecost. Nokudaro Danny Henry, ndinofunga kuti muzukuru wemumwe mutambi wemabhaisikopo kanawo zvimwe, uye akanga ari muBaptist. Zvino akamhanyira zasi kupuratifomu, zvino ndokungokandira maoko, achindimbundira zvino ndokuti, hama Branham, ndine tariro yekuti izvi hazvisi kuita sokumhura, asi iyo inogona kuva chitsauko 23 chezvakazarurwa. Zvino paakatanga kutaura zvimwe zvinhu zvakare, akatanga kutaura nendimi. Zvino izvi, vanhu vatatu vechiFrench, mumwe mudzimai wechiFrench, mudzimai mukuru mufemu, ane ruvara rwakasviba, anobva kuLouisiana, anogona kunge agere muno manheru ano. Akazvinyora pasi pachidimbu chepepa zvaakanga ataura. Zvadaro, Victor Ledoux, mushumiri, akanyora pasi zvinhu zvimwe chete, vakanga vari kuenzanisa zvinyorwa kana kuti vaizodaro. Mumwe murume ane musoro muchena kunge vhudzi reblonde akanga amire kumashure-shure, akazvimanikidzira kumashure sokukwanisa kwake, akauya mberi achifamba achida kuona zvinyorwa zviya. Ndiye akanga ari muturikiri wechiFrench kuUN. Zvino zvinyorwa zvose zviri zvitatu zvakanga zvakafanana. Zvino wakataura kuti, nokuti wakasarudza iyi nzira yakaomarara, wakaisarudza, wakatora, wakasarudza, nokusarudza kwako. Ndizvo, tinozviziva, Moses akatoita sarudzo yake. Ndokuti, iyi ndiyo nzira chaiyo, uye, yemazviro kwazvo, nokuti iyi nzira yangu. Uye isarudzo yakabwinya zvakadini yawakaita. Ndokuti, nokuda kwaizvozvi, chikamu chikuru chekudenga, chakakumirira. Zvino izvi pachezvazvo ndizvo zvacho zvichaita, uye nokuita kuti paitike kukunda kukurusa murudo rwaMwari. Zvose zviri zvitatu zvakanga zvakafanana. Ndafunga kuti ndanga ndinazvo muBhaibheri rangu manheru ano. Ndatarisa imomo, asi ndanga ndisina chinyorwa chacho chepakutanga. Danny Henry haazive, seni pachangu, haazive chirungu chakanaka kwokuzoti chiFrench. Kana mukacherechedza imomo, zvakaita sokuti rurimi rwechiFrench vanoisa chiito pamberi petsananguro yechiito. Uye dudziro yezvose zviri zvitatu yanga yakanyatsofanana. Danny Henry, imwe nguva yapfuura, anogadzira. Danny anogoda kunge akateerera manheru ano. Victor Ledoux, zvichida ari, nokuti ndido kunzwisisa kwekuti ari kuTucson. Uye imi vanhu vari kuTucson, pachechi, patabhanakeri, Tucson Tabernacle, uku Hama Green ndivo mufudzi. Hama Victor Ledoux, ndine kunzwisisa kwekuti vari mumusangano wemutende uri chaiko kunoperera Park Avenue, apo painopinda muna Highway 80 uchiuya wakadai. Zvino kana uri ikoko mangwana manheru nemanheru anozotevera, apo pose paanenge ari ikoko, endai munomunzwa. Uye Danny anogona kunge ainaye, uye zvinogona kuitika kuti vari kuteerera kubva kutabhanakeri manheru ano, handizive. Danny akaenda kuJerusarema mushure maizvozvo, uye nokuti akanga akarara imomo mubwiro panhoo nhoo yedombo paiva parere Jesu ari chitunha, nguva yekumuka kwake yave kusvika. Zvino ndokuti pakarepo ndakauya mundangariro dzake, uye ndokuti akamhanyira kunze, ndokutanga kuchema, zvino ndokufamba panze. Zvino akatungamirwa iye murume anogadzira zvinhu kubva kumatombo, anokungurutsa matombo, ndizvo zvandanga ndichireva. Akati akaenda panzvimbo yavaiti ndipo pakadzikiswa muchinjikwa. Zvino akangodonha ndokukwachura chidimbu chiduku chedombo chakaita sokunge inchi imwe chete mativi ose kanawo zvimwe, ndokurisa muhomwe make. Zvino ndokufunga zvokuya naro kumusha. Zvino paakadaro, chimwe chinhu chakati kwaari, gadzirira hama Branham makafling maviri kubva pariri. Saka akariisa mumushonga. Zvino rakashanduka ruvara kubva pamaratidzikiro edombo relimestone amazuva ose kuva dombo reruvara rweropa. Zvino akagadzira makafling. Zvino paakaapa kwandiri, haana kunge azvicherechedza, asi nepakati chaipo pemakafling aya ari maviri panopfuura nenzira iya yakatwasuka nete. Ndakapfeka manheru ano kuti ndinamatire vanorwara, munoona ruvara rwedombo rweropa seropa riri kujuja. nemutsara wakatwasuka mutete uchipfuura nemo. Chingori chaizvo izvo zvakataurwa nechiprofita chake, nzira yakatwasuka uye iri nete. Munoona muchiprofita ndakairatidza kwaari. Deni, kana uri kuteerera kuno, iwe kana Hamalidhu chero mumwe wenyu, manheru anhasi achava manheru aya echinyakare apo patichanamatira varwere. Ndinofara kufamba panzira iyi yakatwasuka nete, nzira yeevhangeri, nzira yeshoko naIshe vedu Jesu Kristu. Mwari vakuropafadzei mose. Zvino makanaka kwazvo kutaura kwamuri. Ndinongotaura kwenguva yakareba uye ndinozova nemi pano kwenguva yakarebesa. Bhili ati pane vanhu vari pakati pemazana matatu nemana vanoda kunamatirwa. Saka ndichatongokurumidza nemharidzo yedu nokukasika kwese kwandingagona. Zvino zvadaro tozonamatira varwere. Zvino kuvanhu vari kuArizona, usiku hwemusi wemugovera hunotevera, tinenge tiri uko. Handimbokwanisi kufunga zita reguta iri. Yuma, Arizona, pamabiko. Saka zvino muCalifornia tinozopfuurira kusvika svondo mangwanani kuLos Angeles uye nenzvimbo dzakafanotaurwa kunge dziri ikoko. Manheru ano ndinoda kutora chidzidzo kubva murugwaro. Garazhia, ndanga ndigere muimba yekudyira nhasi, Morrison's Cafeteria. Hama Jack, mudzimai wavo, ini nemudzimai wangu taenda uko kuMorrison's Cafeteria kuti timbova nenguva duku pamwe chete. Takanga tisina kumbobvira taenda kunze, madzimai haana kumbobvira, akambova pamwe chete. Pakava nemumwe muchinda muduku akafamba ndokuuya kwandiri. Zita rake anonzi Green, ndibaba veHama Perry Green. Zvino ivo vakati, munoziva Hama Branham, makanga muri kutaura nezve Johnny Pin pane umwe usiku. Chaizvoizvo chiizviya Bobby Pin. Vakati, makanga muri kutaura pamusoro peJohnny Pin. Ndokuti ndakuwanirai Johnny Pin, vakabva vandipa. Zvino iyi ndiyo Johnny Pin. Madzimai, iyi haishande muvhudzi, iyo Johnny Pin. Vakati, vakati vava nemakore vachiishandisa kubata mapeji eBhaibheri ravo. Saka vati, ndichakupai chaiyo yacho Johnny Pin. Saka Hama Green, kana pane pamuri muno kana kuti muri kuteerera kuno, Johnny Pin iya yakanaka kwazvo, inonyatsoribata zvakanaka. Zvino tinoda kupinda mumagwaro iko zvino, uye ndinoda kuti muzarure pamwe chete neni kuna Mapisarema 55 uyewo zvakare Mateu 3. Uye chidzidzo changu manheru ano wanga uri musoro wechidzidzo weHama Eni, pamapapiro enjiva chena sechando. Zvino handisi kuzokwanisa kushandisa zvose zvinyorwa nemagwaro zvandinazvo pano, nokuti ndichangoita sokuti chiri kei mamwe awo mashoma, uye nokuda kwekuti ndakavimbisa mharidzo. Ishe vachitendera kuyuma usiku hwemugovera unotevera, ndinoda kuparidza nezve zvinhano zvinodiwa zvepakubvutwa kana Ishe vachitendera. MumaPisarema 53 ndine urombo. MapisaRema 55. Rerekai nzeve ruregerero. 55 bongu changamire. Rerekai nzeve yenyu kumunyengetero wangu, o Mwari, regai kuzvivanza pakukumbira kwangu. Nditeererei mundinzwe, ndinoshayiwa zororo mukuchema kwangu nokuita ruzha. Nokuda kwenzwi remuvengi, nokuda kwekumanikidza kwewakaipa, nokuti vanondipomera zvakaipa, vanonditambudza nokutsamwa kwavo. Mwoyo wangu unorwadziwa kwazvo mukati mangu, uye garudzo rorufu rakandiwira. Kusatya nokubvunda kuuya zvakandiwira, kutya kukuru kwakandifukidza. Ini ndikati, haiwa, dai ndaiva nemapapiro senjiva, naizvozvo ndaibhururuka ndikandozorora. Tarirai, ndingadai ndaitizira kure, ndaindogara kurenje. Sela. Sela zvinoreva amen. Davidi, munhu aida zvemurenje, paakange achishushikana uye vanhu vasingamutendi uye vavengi vachinge vamuvinga, akati, dai ndaiva nemapapiro enjiva, ndaibhururukira kunze murenje. Zvinondoramba ndiriko ikoko. Kangaani kandakafunga chinhu chimwe chete ichocho. Dai ndaikwanisa kutora pfuti yangu kubva kumadziro nebhegi rangu remusango ndoenda murenje, uye ndorega kuzodzokaje. Ndaka kumbira Ishe kuti ndirarame kusvika ndione iro zuva. Handidi zvachose kuitirwa shumiro yemariro. Ndakati kana ndikangogona kuenda kunze kumasango pane imwe nzvimbo ndozendamisa blondi yakatsamira muti iyi ipfuti yangu ruregerero ndinozvitaura nokuda kwemudzimai wangu agere hapo munoziva pfuti iyi imwe hama pano yakandipa makore apfuura nayo ndakauraya mhuka makumi mashanu nemashanu pasina bara rimwe rakambopotsa dzimwe dzacho dzainge dziri kure mayadhi mazana manomwe kusvika mazana masere ndinoidana kuti blondi nokuti mudzimai wangu ane vhudzi rakatsvukuruka saka iye akati ndinofunga zvakanyanya nezvepfuti iyi kudarika zvandinomuita asi saka ndinoda kuizendamisa pamuti uye ndoti Ishe regai Joseph aiwane rimwe zuva ndinoda kutora mapapiro enjiva ndoenda ndichibhururuka asi zvakangoita seimwe nguva pamusoro pemakomo apo ndakatarisa chapungu zvino ndokuchiona chichienda chichibhururuka munoziva nyaya yangu yezvacho ndakati zvakanaka kuva pano Ishe saPetro akati tinogona kuvaka matabhanakeri matatu asi zasi mujinga megomo varwere nevanotambudzwa vakamirira vakarasika nevari kufa vakamirira saka regai tiite zvatinokwanisa achiri masikati uye rimwe zuva pachava nemapapiro echapungu chichena achadzika pasi achatitakura achienda nesu zvino muna Mateo 3:16 ndinoda kuverenga 16:17 zvino Jesu akati ababhatidzwa pakarepo akabva abuda mumvura zvino tarira matenga akamuzarurirwa akaona mweya wamwari uchiburuka senjiva ukauya pamusoro pake zvino tarira inzwi rakabva kudenga richiti uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira nemamwe mashoko wandinofarira kugara maari zvino tinoda kutaura kwemaminitsi mashoma pamusoro peshiri iyi njiva yagara nguva dzose iri imwe yedzimwe shiri dzepamwoyo pangu uye kufunga pamusoro penjiva njiva zvemazviro kwazvo nehangaiwa ishiri imwe chete hangaiwa injiva yakapfuwiwa dziri mbiri ndedzemhuri imwe chete ndakazvinzvera zvino imhuri imwe chete hangaiwa nenjiva dziri mbiri ndedzemhuri imwe chete maitiro eshiri idzi anoshamisa kwazvo ndakaparidza pano makore mashoma apfuura mumusangano wemutende kunze kuno uku pamwe nehama moo nezvegwayana nenjiva ndinofungidzira kuti mose munozvirangarira uye kuti njiva ndiyo shiri yakachenesesa pane dzose dzatinadzo uye gwayana ndiyo mhuka yakanyororesa pane dzose dzatinadzo dzose dziri mbiri ishiri nemhuka dzechibayiro zvakanaka kwazvo sei zvichifananidzirwa pano saJesu ari gwayana namwari vari njiva zvino njiva haizomhari pamhuni hunhu hwayo hauna kunaka haigona kunge yakamhara paimbwa hunhu hwayo hauna kunaka zvaitofanira kuve pagwayana hunhu uhwu huviri hwaifanira kunge hwakafanana uye ndizvo zvatinofanira kuve hunhu hwedu hunofanira kushanduka kubva kuve mutadzi anoomba kuhunyoro hwegwayana uye makacherechedza here kuti njiva yakatungamira gwayana uye cherechedzai gwayana rakapira zvose zvaraiva nazvo kunjiva uye tarirai uko njiva kwayakaritungamirira kunorovererwa nokuda kwezvivi zvedu tose zvino njiva yamwari vakanga vachida chinomiririra mwanakomana wavo akamiririrwa nemhuka yakachenesesa uye yakanyorovesa pano panyika chisikwa chinogara panyika asi mwari pavakamiririrwa vachizviratidza pachavo mumatenga vakazviita neshiri yakanyorovesa uye yakachenesesa kudarika dziripo mumatenga njiva zvino njiva dzinosiyana-siyana kune mhando dzakawanda dzakasiyana dzadzo kazhinji bvukutirwa ishiri yeruvara rupfumbu uyezve pane njiva inochema uyezve pane njiva yemadekwana pane imwezve inonzi njiva mutondo iyo yatinayo kumusha kamuchinda kaduku kapfumbu kamuchinda kaduku kane mitsara mitsvuku pamapapiro ako pane mhando dzakawanda dzakasiyana dzenjiva uye dzinosiyana pamavara saka ndicho chinhu chimwe chete nehangaiwa zvino njiva ine kamuumbirwo kakatsaukana kenjiva nokuti hunhu hwayo haikwanisi kudya chero chinhu chisina kuchena haingokwanisi kuzviita nokuti haina kugadzirirwa izvozvo Zvino ndagara ndichitaura nguva dzose pamusoro penjeva kuti mufananidzo waMwari uye savara riri mufananidzo wemunyengeri. Savara rinogona kumhara pachitunha chakafa kare, rodya zuva rose uye robhururukira mumunda. Zvino rigodya gorosi pamwe chete nenjiva. Asi njiva inogona kudya gorosi zvakanaka, asi haikwanise kudya chitunha chakafa. Maona, haingokwanisa kuzviita, haigoni kuzvidya. Uye ndakafunga kuti sei isingazviite. Dzose dziri mbiri ishiri, dziri mbiri, asi sei magadzirirwo adzo. Ndizvo zvazviri nemukristu wechokwadi. Anongoriwo mukristu wemasangano anogona kungotora chinhu chose chose. Asi mukristu wechokwadi akabarwa pacha haakwanisi kutora zvinhu zvemunyika. Akaumbwa zvakasiyana. Ndakaona kuti njiva haina nduru zvachose. Hamuna nduru munjiva nokuda kwekuti haina basa nayo. Saka ndiyo nzira yazviriwo nemukristu. Haadi nduru, munoona, nokuti anogona bedzi kudya chikafu chaMwari. Uye hazvidi nduru kuti igochinyungudutsa. Zvinotora rudo, munoona. Saka iye kunyungudutsa chikafu. Nduru, vanoti zvakanaka, vanopesana nacho, asi rudo rogara nguva dzose uchichigamuchira shoko raMwari. Zvino haina nduru, saka naizvozvo hayaikwanisa. Hazvingori mairi kudya chinhu chakaipa. Zvino dai yaidaro chaiuraya. Asi hapana njodzi, haasi kuzochidya nokuti haana hali yacho. Uye ndiyo nzira yazviri nemukristu wemazviro kwazvo. Manga muchiziva here kuti mukristu wemazviro kwazvo haana kana chivi chaanopomerwa? Dhavhidhi akati, akaropafadzwa uyo munhu anonzi naMwari haana chivi. Kana uchinge washambwa muropa regwayana, kwete nekutenda kwekabanga, asi chaizvo izvo iro ropa regwayana. Mwari havakuwanire mhaka pane chero chakaitwa nokuda kwekuti uri pasi peropa uye havachione. Pane chibayiro chine ropa, chinhu choga chavanogona kukuona uri machiri. Ndiyo nzira iyo yavakakuona nyika isati yavambwa, pavakaisa zita rako mubhuku reupenyu regwayana. Ndizvo zvoga zvavanogona kutarisa kwazviri, nokuti wakadzikinurwa kubva kune zvose zvakamboitwa, wakashambwa muropa regwayana. Nokudaro hamuna nduru mauri, hamuna tsika yakasviba mauri, nokuda kwekuti ropa regwayana razviita. Uye Mwari havakwanisi kukuwanira chivi mushure mokunge wawana chibayiro chechivi chakararapo chakakumiririra. Zvakanaka, unoti zvinondipa mukana wakakuraka. Zvino hama Branham, ndinokwanisa kuita zvandinoda, ndinogara ndichidaro nguva dzose. Asi kana munhu akagona kunyatsoona zvaakaitirwa naJesu, zvino otendeuka otanga kuita zvinhu zvinopesana naye, zvinoratidza kuti haana kumbobvira agamuchira Kristu. Ndine mudzimai wangu muduku agere kumashure uko, muduku kwandiri nemakore gumi uye achena musoro sezvandaita. Chikonzero chacho ndechekuti akamira pakati pangu nenyika yekunze. Dai ndanga ndiri kuenda mhiri kwemakungwa, uye ndai haingave here imwe mhando yemhuri yokugara mairi? Toti ndaunganidza mhuri yangu kwandiri, zvino ndoti, tarirai kuno mai Branham, unoda kucherechedza kuti uri mai William Branham, usazova nevamwe varume pandinenge ndaenda. Usafa wakaita meso-meso kune mumwe murume upi zvake nezvinhu zvose izvi. Usaite gumbo panze zvachose. Kana ukazviita, pandinodzoka ndinosviko kuramba. Zvino iye anotendeukawo, zvino oti, zvino murume wangu akanaka, ndinoda kukuudza chimwe chinhuwo zvakare. Hauzi kuzofambidzana nemumwe mukadzi kana uchinge waenda. Usazoita zvakati nezvokuti kana ukazviita, chingozvizivira kuti wakatorambwa paunouya kumba. Zvino haingava here mhuri ine rudo? Maona, kwete, kana ndichinyatsomuda, kunyange ndichitenda kuti kana ndikakanganisa ndotsvedza uye ndoita chimwe chinhu chakaipa, ndotenda kuti anondiregerera nokuda kwazvo, nokuti anondida. Uye kana akazviita, ndinotenda kuti ndinomuregerera nokuda kwazvo, zviro kwazvo, nokuda kwokuti ndinomuda. Asi kana ndichimuda zvakadaro, chero ndichingomuda zvakadaro, haana chinomunetsa. Kunyange achindiregerera, handingambomurwadzisa kana zvikaita sei. Ndinonzwa kuti ndiri munhu ane mhosva kudarika vanhu vose panyika. Handaimbomirira nguva iyo yandaimudza zvandainge ndakaita, nokuti ndinomuda. Zvakanaka ndizvo, kana ndichimuda nerudo rwefiriyo zvakadaro, ko runozenge rwakakura zvakadini rudo rwangu rweagapo kuna Jesu Kristu? Kunyange ndikagona kuputa mudzanga, handina kana muupenyu hwangu. Asi Kunyange ndikadaro, anogona kundiregerera nokuda kwazvo. Ndinotenda kuti anozviita. Kana ndikanwa, handina kana muupenyu hwangu. Asi ndinotenda kuti anondiregerera nokuda kwazvo. Uye ndinomuda zvakanyanyisa. Mwari vandibatsire. Handidi kuita chinhu chakadaro. Munoona, nokuti ndinomuda. Zvinhu izvozvo zvakabva pandiri. Nokuti paakandishandura kubva kusavara kuvanjiva, zvakaita mutsauko. Zvishuwo zvangu nezvinhu zvakandisiya. Zvino handiwanirwe chivi nokuda kwekuti handivavarire kuzviita, hazvisi mandiri kuzviita. Zvino chimwe chinhu chikuru pamusoro penjiva iyi ishiri isinganzwisisike. Makamboona here dzimwe shiri dzose? Imwe yeshiri dziri pamwoyo pangu idhimba. Zvino imi vakomana, regai kupfuura tudhimba twangu. Munoona, nokuti handidi kuti muzviite. Dhimba yangu, munoziva kuti yakawana sei dundundu rayo dzvuku? Munoziva, rimwe zuva paiva nemumwe murume akanga ari kufa pamuchinjikwa. Hapana akanga ari kumubatsira. Mwari vakanga vasiya murume uyu oga, uye akanga ari kufa. Maoko ake akanga aine zvipikiri maari. Tsoka dzake nepadivi pake zvaijuja ropa. Korona mumusoro wake neminzwa, ropa richimhanya nepachiso chake. Zvino paiva nekame kashiri kaduku kakapfuura nepo, kashiri kaduku kebrown. Zvino yakatarisa pane izvozvo, yakanga ndofunga kuti chakanga chiri chinhu chinonyanyisa kusiririsa cheyati yamboona. Uye yakaziva kuti yaingori shiri duku, asi yakatarisa zvipikiri zvihombe zvakakura zvine utsinye zvemaroma zvakarovererwa muruoko rwake. Zvino yakabhururuka nemuromo wayo muduku ndokuedza kuzvidzipura. Zvakaita kuti dundundu rayo rose rizare ropa. Kubvira ipapo rakabva rava dzvuku. Ndinoda chipfuva changu kuti chidzivirirwe neropa rakewo zvakare. Ndichiri dzivirira pandinouya kuzosangana naye. Ndinoda kadhimba kaduku. Asi munoziva, kadhimba kaduku kanotofanira kugeza. Asi munoziva, njiva haisungirwe kuzviita. Kwete, ine imwe mhando yemafuta mukati mayo anoizodza nokuigarisa yakachena kubva mukati zvichienda kunze. Munozviziva? Njiva inawo. Njiva inozvizodza namafuta. Wakambotora here imwe ukainhuhwidza munhuwi uri pairi? Hangaiwa kana imwewo. Mafuta ayo anogadzirwa kubva mukati mayo. Mutumbi wayo unogadzira tsinga yemafuta inochengetedza minhenga yayo yakachena kunze, nokuti yakachena kubva mukati zvichibuda kunze. Ndizvozvo chaizvo. Ishiri duku inoshamisa kwazvo. Zvino ndinoziva kuti munogona kudzivhima kuno. Ndinofunga muluziana, musadaro. Oh, handaimbokwanisa kuzviita. Ndinofungidzira kuti kana ndiine nzara zvinenge zvakanaka. Asi ini handaimbogona kupfuura imwe dai ndaifanira kuzviita. Pane, njiva ine chimwe chinhu chikuru chinoshamisa mumhuri yedu. Rimwe zuva apo ambuya vangu vanobva kumusoro kuno uku kuKentucky vachibva kumaruzevha emacheroki. Vakange vave kufa mudzimai muduku, uye vakanga vaiva ne, ndinofunga kuti vanochiti scrofula kanawo zvimwe, vakanga vave kufa. Zvino asekuru vakapfugama padivi remubhedha. Apo amai, mainini Betty, mainini Harley, vose vakapfugama vakapoteredza mubhedha. Sekuru Charlie, kakomana kaduku kane makore mana, mwana. Amai mukuru pane vose vaine makore anenge gumi nemaviri ekuzvarwa. Zvino vakanga vapetura vhudzi ravo dema pamubhedha. Zvino ndokutanga kuimba. Dombo rakare rakatsemurirwa ini. Regai ndizvivanze mamuri pavakange vava kufa. Asekuru, panguva iyoyo vakange vasiri muKristu. Ndakavabhabhatidza vave nemakore makumi masere nemanomwe okuzvarwa muzita raJesu Kristu muzasi merwizi apo pakaonekwa mutumwa waJehovha. Asi pavakanga vari kuimba chimbo ichi, vakasimudza mudenga maoko avo maduku aive asina simba. Njiva yakabhururuka ichipinda nepamukova. Ndokuuya ipapo, ndokumhara pamusoro pemubhedha, ndokutanga kuchema. Mwari ndokutora mweya wavo. Ndakaenda uko kuLondon, England, pamwe nehama Jack, pamwe nehama Gordon Lindsay. Zvino pakanga paine mumwe mudzimai anonzi Florence Nightingale. Zvinozvi izvo, ndinofunga, mwana wemuzukuru kana zvimwe zvakadaro wemuchakavhu Florence Nightingale, uyo akandinyorera tsamba dzakawanda. Akanga ari zasi kuSouth Africa, ari kufa nekenza. Zvino akanga aine mufananidzo makauona mubhuku. Handisati ndamboona munhu akadaro muupenyu hwangu. Hama Jack, ndinotenda, vaiva pamwe chete neni zuva iroro. Takaenda mune imwe imba yemushumiri kumba kwemufudzi ingori kuseri kwechechi uko kwa vakanga vamuunza. Apo patave tichiri kunze kwe uko, kwaka mari randege, vakati chaka vachidani dzira mazita edu. Zvino, akanga atori muambulance ipapo zvino, akanga aburutswa kubva. Kubva kuzasi South Africa, vachiziva kuti ndakanga ndiri kuuya kuEngland panguva iyoyo. Mushumiri akamutora ndokumuendesa kuimba yemufudzi. Saka takaenda seri ikoko kuti tinomunamatira. Ndakaona vanhu vakawanda vanorwara, asi maoko ake maduku akanga asingaratidzike kuve akakora zvinodarika inchi imwe chete. Dehenya rake, rake parino nyunganidzana, waigona kupaona. Uye iye, makumbo ake, kumusoro kuno uku pahudyu yake, aive asingadarike zvakadai, kuda kukora, mainji maviri, raingova bvupa. Uye akanga asingakwanisa kusimudza maoko ake. Aive akanyanyisa kurukutika, zvokusakwanisa kusimudza maoko ake. Uye akanga arikuedza kutaura chimwe chinhu, zvino handina kugona kumunzwisisa. Zvino pandakazogona kunzwa, ndinotenda kubudikidza nemukoti. Akati, hama Branham, namatai kuti Mwari vachindirega hangu ndife. Akanga asingagoni, asisade kurarama. Uye ndakacherechedza, zvino misodzi yakanga iri kuyerera nepadivi rebvupa nekumeso kwake. Kana kwaakawana mvura yakakwana yokuti acheme, handizive. Nokuti tsinga dzake dzakanga dzafovera mukati, uye akanga ari muchinano chakaipa kwazvo. Ndichiuya kuzonamatira varwere, handaikwanisa kumunamatira kuti afe. Asi aingoratidzika sokunge akanga asiri kuzofa. Akangoenderera mberi akadaro. Ndakafugama pamwe chete nemufudzi wenyu mukamuri umu kuti tinamate. Zvino pandakafugama kuti ndinamate, njiva duku yakabhururukira pawindo ndokutanga kuchema. Zvino pandakapedza kunamata, ndakafunga kuti yaiva njiva yakapfuyiwa ipapo pane imwe nzvimbo kunze kuine mhute zvingori England maBritish Isles ikoko. Zvino njiva duku iyi yakamira kuchema uye ndokubhururuka ichienda. Ndakafamba ndichiendako, ndokuisa maoko angu paari, ndokudana zita rashe. Zvino mudzimai uyu, ave mudzimai muhombe kwazvo, akasimba ane utano nhasi uno, pamapapiro enjiva. Inozvichengeta, yakachena kubva mukati. MuKristu anozviitawo zvakare, anozvishamba kubva nemukati. Izvozvo zvinochengeta pfini, haidi nduru kuti igozeya chinhu chipi hacho, nokuti haizvidye. Maona, yakachena zvichibva mukati zvichienda kunze. Zvino, tinocherechedza kuti shiri iyi, pane zvinhu zvizhinji zvandakanyora pasi pano, asi wachi inoramba ichifamba. Shiri iyi yaishandiswawo zvakare mutestamende yakare, sechibayiro cheyananiso nekucheneswa. Ngatingotaurei pano nezvechimwe chete chiri muna Genesi 15:9. Ngatifungei nezvendima iyi. Kuchinguvana. Zvino Abraham akanga akabvunza Mwari pano kuti izvi vaizvozviita sei. Zvino Mwari vari kuita shoko ravo zvakare kuna Abrahama. Uye vanoriita nenzira isinganzwisisike. Kutangira zvingangoita pane, ngatitangirei pandima 1. Handidi kukurumidzisa izvi. Shure kwaizvozvo, shoko raJehovha rakasvika kuna Abrahama pane zvaakaratidzwa. Munoona, Abrahama akanga ari muprofita, nokudaro akaona zviratidzo. Usatya Abrahama, ini ndiri nhoo yako, uye mubayiro mukuru, Jehovha Manasi. Munoona, zvino Abrahama akati, tarira, akati, Ishe Mwari, cherechedzai, iyi mukuru, Ishe Mwari, Erohim, maona, Ishe Mwari, muchiratidzo, muchandipeiko, zvandofa hangu, ndisina mwana, uye mutariri weimba yangu. Ndi Eriezeri uyu weDamasiko. Zvino Abraham akati, tarirai, hamuna kundipa mwana. Zvino tarirai, uyo wakaponerwa mumba mangu ndiye uchava mudyi wenhaka yangu. Ipapo shoko raJehovha rakasvika kwaari rikati, uyu haangavi mudyi wenhaka yako. Akabva amupa vimbiso. Munoziva, kwete, munoona, pakarepo Abrahama aigona kunge akakundika, asi vimbiso haina zviga, sungano haina zviga. Asi uyo achabuda paura wako ndiye uchava mudyi wenhaka yako. Uye ave nezana remakore okuberekwa zvino. Akamubuditsa panze akati, zvinotarira wakananga kumatenga, uverenge nyeredzi kana uri uchigona kudziverenga. Zvino akati kwaari, ndizvo zvichaita vana vako. Munhu asina mwana, uye zvino ave nezana remakore okuberekwa. Iye akatenda Jehovha, akamuti ndiko kururama kwake. Zvino akati kwaari, Ndini Jehovha wakakubuditsa panyika yeuri kubva kuvaKaradhea kuti ndikupe nyika iyi ive nhaka yako. Iye akati kwaari, tarira, Ishe, kana, Ishe, ndichaziva seiko kuti ichava nhaka yangu? Zvinoteererai kune izvi. Zvino akati kwaari, nditorere tsiru rine makore matatu, nesheshe yembudzi ine makore matatu. Tarirai zvitatu izvi zvino, ine makore matatu. Negondowe rine makore matatu, nenjiva, nomwana wehangaiwa, vaviri vari vanhu vamwe chete, zviviri zviri chinhu chimwe chete. Munoona, yaishandiswa pakubayira izvo zvaifanomiririra Jesu. Sungano yakaitwa munoziva, matsemuriro aakadziita nepakati, uye kuti izvozvi, kana kuti nguva dzakare, pavaita sungano, vaitora zvino, vonyora chibvumirano chacho. Zvino vaiuraya mhuka, vomira pakati payo, votsemura sungano nepakati, mumwe munhu aitora chimwe chikamu, sezvaiitwa nemuchaina aigeza mbatya. Muchaina uyu pano akanga asingagoni kunyora chirungu, saka ainyora ipapo zvino aibvarura chimedu chebepa okupa chimwe chimedu. Uye munorangarira machaina aisuka nguo pavaidaro. Zvino iwe, zvino micheto yadzo, yadzo miviri yaifanira kuenzaniswa kuti utore hanzu dzako. Munoona, havaikwanisa kumunyengera, nekuti akanga aine chimwe chikamu chacho. Waikwanisa kukopera zita rako pamwe, asi havaikwanisa kubvarurazve bepa iroro. Maona, saka akanga aine chaifanira kuva chibenga chimwe chete chebepa iroro. Saka ndizvo zvavaita mumazuva eve kumaorient kare, kana kuti kare kare mumazuva eve kumabvazuva. Vaiuraya mhuka, vomira pakati payo, vobvarura nepakati dehwe rembudzi, mumwe aitora chimwe. Zvino kana sungano yasimbiswa, vaiunza zvidimbu zviya pamwe chete, uye zvaifanira kunyatsopfekerana nemazvo. Zvino izvo Mwari zvavari kumuratidza pano ndeizvi. Pazvibayiro izvi zviri kutaura nezvaKristu, kuti Mwari vakatora Jesu ndokuenda naye kuKarivhari, uye ndokumutsemura nepakati, ndokugamuchira mutumbi kumusoro kudenga, uye ndokutumira mweya zasi kwatiri, kuitira kuti mweya mumwe chete wakanga uri paari unofanira kuva pauri, kuti ugopfekerana nemutumbi kuti uve mwenga mumazuva okupedzisira. Maona, maona, ndizvozvo chaizvo, maona. Haizombova sangano zvino, ichange iri shoko izvo zvaaive. Maona, asi sezvakaita shoko iroro rinofanira kuuya kushoko, sezvakaita chizenga mumunhu. Munoziva, kana muviri wako wako uri kuvakwa, haudi chimwe chizenga chemunhu. Chinotevera ndecheimbwa, uye chinotevera ndechenguruve. Oh, kwete, kwete, zvose chizenga chemunhu. Ndizvo zviriwo mutumbi waKristu, rose shoko raMwari, kwete chimwe chikamu charo, imwe tsika yakawedzerwa kwariri, kwete, iro rose mutumbi waKristu. Zvino tinoona pano kuti akashandisa dziri mbiri, njiva nemwana wehangaiwa, nokuti dziri mumhuri imwe chete. Zvino munogara nguva dzose, saka cherechedzai ndichangotaura nezvemagwaro aya akati kuti Levitico 12 uye nendima 6, tinoona pano kuti murayiro wokucheneswa kwemudzimai. Kana mudzimai achinge abereka mwana, aifanira kumirira. Kana ainge ari mukomana, aifanira kumirira mazuva makumi matatu nematatu asati apinda muungano, aine njiva dzekuti acheneswe. Kana achinge abara musikana, aifanira kumirira mazuva makumi mapfumbamwe nematanhatu asati apinda muungano. Zvino tinoona pano ndima 6. Zvino kana mazuva okunatswa kwake apera pakupona mwanakomana kana mwanasikana, ngauye negwayana regore rimwe chete kuti chive chipiriso chinopiswa nemwana wehangaiwa kana vhukutirwa, kuti chive chipiriso chechivi kumukova wetabhanakeri yeungano kumuprisita. Munoona, haakwanise kuuya zvino nekuti mazuva ake haasati akwana, asi anokwanisa kupa izvi kumuprisita pamukova sechipiriso chake. Munoona, inogona kuva njiva kana mwana wehangaiwa, dziri mbiri imhuri imwe chete. Zvino yaishandiswa payananiso, uye payananiso yechivi njiva imwe chete, kana yemaperembudzi anova mufananidzo wechivi. Waiunza njiva mbiri, imwe yacho yaibviswa musoro yosunamiswa ichijudha ropa richienda pane imwe yacho. Zvino imwe njiva yacho yairegwa ichienda yakasununguka. Zvino njiva iyi payaibhururuka, yaigeza pasi neropa remudiwa wayo. Zvino ropa raichema kuna Mwari, mutsvene, mutsvene, mutsvene ndiJehovha Mwari. Hamusi kuona here chikomba chiri kufa, Jesu Kristu akaurayiwa, uye ndokusaswa patiri kuti tiende takasununguka tichidanidzira kuti mutsvene 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 kuna Ishe. Mifananidzo yakanaka zvakadini. Ndinoshuva kuti dai ndanga ndiine inzwi. Zvino chifananidza mweya mutsvene mukuru sokungoverenga kwataita muna zvakazarurwa 3:16. Yaishandiswa naMwari sezviratidzo. Iyo injiva. Noa akapiwa chiratidzo sekuimba kwaita hama pamusoro pazvo. Mwari havana kufadzwa uye pakanga pasina chaigona kumisa hasha dzavo, nokuti vakati zuva ramuchaudya zuva iroro muchafa. Zvino Noa akanga awana nyasha naMwari uye akanga avaka areka zviri maererano nemavakiro mirayiro waro yavakamupa. Zvino akambenge ari pamusoro pemvura. Ndinogona kufungidzira vake izvozvo zvakaitika nemazuva iwayo pavakati mukweguru uyu pamusoro pegomo mutana mupengo ari kuvaka areka achiti kuri kuzonaya uye hakusati kwambonaya. Asi iko Noa akati kuri kuzonaya zvakadaro, uye ndinoziva zuva raakapinda mukati. Ndinofunga kuti handisi kukwanisa kufunga kuti raiva zuva ripi. Ndinotenda kuti zuva regumi nenomwe rachivabvu. Noa akapinda muareka uye Mwari vakapfiga mukova. Zvino makore akatanga kuuya, mvura ndokutanga kunaya, migero yakatanga kuzara, zvitubu zvepasi zvakapamuka, zvitubu zvose zvakaodzora mvura yazvo. Pakupedzisira vanhu vakapinda mudzimba dzavo ndokukwira pamusoro. Areka iya yakare yakanga yakagara zvayo ipapo saizvozvo. Mushure mechinguva apo mvura yakakwana payakanga yaipoteredza yakatanga kukwira mudenga ichienda mudenga. Vanhu vakagogodza pamikova uye vachidanidzira, asi hapana chazvakabatsira. Noa haana kugona kuzarura mukova. Mwari vakaupfiga. Mwari ndivo voga vanokwanisa kuuzarura. Saka ndizvo zvazviri paareka yedu Jesu Kristu. Mwari vakatizarurira mukova paKaruvhari. Achaupfiga zvemazvero kwazvo sekuuzarura kwavakaita. Zvino yaive pamusoro pemvura ichienda ichingoenda kudai yakadzika maera pamusoro penyika. Apo nyika ino yakanga iri kufamba ichibva mugwara kubva pagwara rayo ramazuva ose. Zvino yaitenderera ichingotenderera. Zvino zvimedu nemiti uye nepamusoro pemakomo nezvimwe zvakadaro zvichidonha kwemazuva makumi mana neusiku. Uye mhepo padzakatanga kupera, hasha dzaMwari dzotyisa zvikuru. Rudo rwavo rwakachena uye nderwekudenga, uye hasha dzavo dzingori dzekudenga, dzingori dzekudenga sezvirudo rwavo. Nokuti vanofanira kupa mutongo, nokuti ivo mutongi, mupi wemutemo, uye mutemo usina murango hausi mutemo. Saka panofanira kuva nemurango kumutemo. Zvino ukadarika mitemo yaMwari, ndipo paunobhadhara murango wacho. Zvino tinocherechedza kuti mushure mekunge Noa anga ari pamusoro pemvura ipapo, pasina kupokana, ave kurwara nokuda kwemvura kubva paruzha nekutomutswa, uye hasha dzaMwari dzichikuya nokupwanya uye kuzhamba nezvimwe zvakadaro, zvino kwakatanga kuchinyarara. Hapana chakaitika. Mazuva akapfuura, hapana chakaitika. Kuda chikafu chemhuka nezvimwe zvakadaro zvakanga zvave zvishoma. Hapana chakaitika. Saka akafunga, handizive, handikwanisi kuona kunze. Areka yakanga yakatsovakwa kana wangove mukati mayo chete. Paingori nehwindo rimwe chete mairi, uye rakanga riri pamusoro chaipo. Hawaikwanisa kutarisa kumativi. Hakuna kumwe kwawaigona kutarisa kunze kwekumusoro. Uye ndiyo nzira imwe chete iyo areka Jesu Kristu zvaari. Haukwanisi kutarisa kumunhu ari pedyo newe. Haukwanisi kutarisa chimwe chinhu kunze kwaKristu kana uri muareka. Nokuti pane mukova mumwe chete, uye iye ndiye mukova wacho watataura nezvawo mangwanani ano. Unofanira kuramba uchitarisa kumusoro, nokuti uyo anoisa ruoko rwake pageje. Zvino kana akangocheuka achitarisa kumashure, hahana kukodzera kurima. Zvino semuareka iyi, uye aikwanisa kuona chiedza, uye zvichida chiedza chezuva, asi aineteka kuti ainge ari kupi. Areka yainge ichiri pamusoro pemvura, aigona kunzwa masaisai achirovera pamativi. Asi aiziva kuti kwakanga kwava nemazuva akawanda, zviro kwazvo mvura yakanga yave kupera panguva iyoyo. Saka akaenda ndokutora shiri isina kutendeka ine mano-mano. Zvino akaiedza ndokuituma kunze. Yakanga iri gunguo, uye gunguo iri harina kuzombodzoka, nokuti rakawana zvinofadza kunze ikoko, kunze kweareka yaMwari. Raibhururuka richibva pane chimwe chitunha richienda pane chimwe. vichidya zvitunha nezvinhu zvakaora zvakanga zvakayangarara pamusoro pemvura, uye rakanga rakanyatsogutsikana. Saka mushure memazuva akati kuti akaedza zvakare, nokuti aiziva akanga asingadi kubuda kunze achipinda muhasha dzamwari. Saka akabudisa njiva kunze. Zvino njiva iyi yaiva neunhu hwakasiyana neyakanga isiri gora kana kuve chinodya zvakaora. Inongogona kudya bedze zvinhu zvakanaka zvakachena. Zvino yakanyatsogutsikana nokuti yakashaya pamwe panhu pokwisa tsoka dzayo, yakadzokera muareka. Noa akati, saka mafashamo achiripo. Zvadaro akamirira mamwe mazuva akati kuti zvakare, zvino ndokutuma zvakare semunamato wake. O Mwari, hasha dzenyu dzanyaradzwa here? Ko hasha dzenyu dzapera here, Ishe? Zvose zvapera here? Uye akati, zvino kana ndikaitumira kunze nguva ino, inogona kuzogara kunze uko kana mafashamo aserera, inogona kugara. Asi akaitumira kunze nemunamato. Zvino payakaenda kunze ikoko, ichitungamirwa naMwari, yakatanha shizha remuorivhi kubva pamuti, uye ndokubhururuka ichidzoka ndokusvikojobora pahwindo zvakare. Mwari vakashandisa nziva sechiratidzo. Yakadzoka ichitaura kuti mafashamo apera. Zvino Mwari vakazarura mukova, ivo ndokubuda kunze. Ndi Genesi 8:8. Zvakare yakashandiswa muna Mateo 3:16. Zvakare apo hasha dzaMwari padzakange dziri panyika, uye pakanga pasina nzira. Usiku hwakasvibisisa. Pakati peusiku makereke akanga aisa zvinhu mukati menyonganyonga zvokuti pakanga pachisina nzira yokubuda mazviri, uye paiva nevadzidzisi venhema, mhando dzezvinhu zvose zvakasiyana-siyana zvakanga zviri kusimuka. Kugupura kwakasiyana-siyana kwakanga kuri kusimuka. Asi Mwari vakashandisa njiva zvakare. Zvakavafadza. Mwanakomana wavo Jesu akanga avafadza zvakanaka kwazvo zvokuti vakamuzivisa. Zvino havana kugona kutenda kuti mwana uyu akazvarwa zasi uko mudanga muchidyiro cheuswa, baba naamai vake vasati, sokufungidzirwa kwazvaiitwa varoorana. Havana kugona kufungidzira kuti Mwari vachishandisa chinhu chakadaro. Saka aifanira kuziviswa kunyika. Zvino zuva riya zasi murukova paakafamba achidzika kuti aratidze kuti aive umhizha hwaMwari vangataura nezvahwo mangwanani ano, apo akateerera kufamba achipinda mumvura. Zvino kana mukacherechedza ipapo, pane chidzidzo chikuru. Johane ndiye aive munhu mukurusa panyika panguva iyoyo. Jesu akati hapana kumbova nemunhu akazvarwa nomudzimai aive mukurusa iye kusvika panguva iyoyo, uye aive muprofita. Munozvitenda? Zvinorangarirai, kana shoko raMwari kune kwaringauya munyika, kunenge kuri kumuprofita. Ndiyo nzira yaMwari nguva dzose. Munotenda here kuti Jesu ishoko rakaratidzwa munyama? Saka panongori nenzira imwe chete yaanogona kuuya nayo kuti aziviswe, kwete nevaprisita. Haana kuenda kundokuti Kaifasi ungandizivisa kuvanhu. Dai akadaro akaita mhosva imwe chete yakaitwa naDhavhidhi muchidzidzo chedu pane rimwe ramazuva. Munoona, dai akaenda kuchechi uye oti mungandizivisewo here? Iko cherechedzai kunyange paakazvarwa. Paakazvarwa akazvarirwa muberevere rekereke, uye zvichida vakanga vachitoridza mabhero nezvose, asi vakanga vari vafudzi vakamucherechedza nevachenjeri. Maona, uye heunoi ari pano zvino agadzirira shumiro yake. Zvino kana ari shoko maererano nezano guru raMwari, shoko rinongogona bedzi Jehovha Mwari. Hapana chavanoita kunze kwekunge vatotanga vazvizarurira kuvaranda vavo vaprofita. Ndiwo agara ari maitiro avo. Zvinofanira kudaro pakazarwa zvisimbiso nepane zvimwe zvose. Chiitiko chikuru chipi hacho chinoitika panyika, Mwari vanochizarurira kuvaprofita vavo. Uye Johani aiva muprofita nokuti aiprofita achauya. Zvino muzasi mechikopo pane rimwe zuva, apo hurukuro yakanga iri kuendeka, rimwe boka ravaprisita rakanga rakamira ipapo, uye vakati, uri kuedza kunditaurira kuti unozvidana kuti muprofita, uye ugomira uko mumatope ayo. Kwete mucheche, nukuti wakanga vasinga mude imomo. Wakamira mumatope ayo. Uye wondi taurira kuti, nguva iri kuuya, apo iye Jehovha mukuru, akagadza zvipiriso izvi. Iye Jehovha mukuru, akavaka temberi ino, akauya mairi, seshongo yemoto, zuva richauya apo chipiriso chinopiswa, nguva dzose chichabviswa. Akati, achauya mumwe murume, uye ari pakati penyu izvozvi, pamwe panhu kunze uko. Uye achabvisa chivi. Muprisita akanga ari kukurukura naye nezvazvo. Johani akatarisa mudenga. Zvino iye anombori chii? Muprofita. Zvino herinoi shoko. Hapo shoko rinouya rakananga chaiko kumuprofita. Mumvura chaimo. Johani akati, tarirai gwayana ramwari rinobvisa chivi chenyika. Heunoi uyo. Ndiye. Jesu haana kana kumbotaura shoko rimwe. Akanyatsofamba achipinda mumvura. Uye ndinogona kuona uko akamira mumvura imomo kungai nezvemutambo. Vaviri vakurusa vati vambouya panyika. Mwari, shoko, nemuprofita wavo. Cherechedzai, shoko rakauya kumuprofita mumwaka uyu wenyasha mumvura. Ndafunga kuti munozvibata. Mumvura. Kuzarurwa kwekutanga kweshoko kwaiva mumvura. Zvino muri kuona pakatangira mwenga. Maridzo yechiedza chemadekwana. Mumvura. Shoko. Shoko rechokwadi risina kusanganiswa nezvitendwa. Asi rakauya kumuprofita mumvura. Kubudikidza nemvura. Cherechedzai. Mungafungidzire here meso eshoko nemeso emuprofita achisangana mumvura. Oh, izvi zvakandinyanyira. Hapo paiva pakamira muprofita, hapo paiva pakamira shoko, vakatarisana mumaziso. Uye muprofita akati, ndiri kufanira kubhabhatidzwa nemi, seiko mauya kwandiri? Zvino shoko rakati, zvinofanira kuva chokwadi. Zvinoregai nebo pamutambo pano. Johani, uri muprofita, unoziva shoko. Maona. Wandiziva. Unoziva kuti ndini ani. Ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi. Johani akadaro. Jesu akati, chirega hako zvakadaro zvino. Ndizvozvo chaizvo. Unoda kuti ndikubhabhatidze. Asi rangarira Johani, nokuti uri muprofita. Zvakafanira saizvozvo kwatiri, kana kuti zvakakodzera kwatiri, apo shoko nemuprofita, kuti tizadzikise shoko rose. Nokuti Johani, hechino chizaruro zvino, Johani, unoziva kuti ndini ani, ndini chibayiro, uye maererano neshoko ramwari, chibayiro chaifanira kugezwa chisati chaunzwa kuti chipiriswe. Ndizvozvo here? Shoko, gwayana, rakagezwa zvino ndokuzounzwa sechibayiro. Zvino, ndini gwayana racho, uye ndinofanira kugezwa. Ndisati ndakwanisa kuunzwa kunyika, kuti ndive chibayiro. Rega zvive saizvozvo, Johani, nokuti zvakafanira kwatiri seshoko nemuprofita pamwe chete. Saka, hapangambova nokukanganisa. Zvino, chimwe nechimwe chezvinhu izvi. Zvino munoona, dai akanga asiri mamiriro iwaya. Johani angadai akangoitawo sezvatiri isu sesu anotaura kudaro. Hongu, ndinoziva kuti ndimi ani, Ishe. Zvakanaka, akadaro, mira zvishoma, ndini shoko. Munhu haangarorame nechingwa choga, asi neshoko rose. Eva akasiya rimwe chete, asi unofanira kutora shoko rose. Uye, ndini chibayiro, uye ndinofanira kugezwa, ndisati ndaunzwa. Asi zvawataura Johani, ichokwadi. Johani ari muprofita, achiziva kuti shoko rinofanira kuzadzikiswa, akatendera ndokumubhabhatidza. Zvino paakasimudzwa achibuda mumvura, ipapo pakauya shoko kubva kudenga, riri pamapapiro enjiva. Uyu mwanakomana wangu anodikanwa. Vakatumira shoko renyasha rerudzikinuro pamapapiro enjiva. Yakauya ichiburuka ichidzika kubva kumatenga. Rugare panyika. Rombo rakanaka kuvanhu. Chibayiro chakanga chagadzirira pakare ipapo. chakanga chakudzwa, chapiwa chokudya, shumiro yake yakanga yagadzirira. Shoko ranga richizodzikinura nyika yose. Zvapera. Njiva inoshandiswa mubhaibheri semucherechedzo werugare, uyezve inoshandiswa nendudzi semucherechedzo werugare. Tine marudzi. Nyika yedu inomiriridwa nechapungu, uye pane dzimwe shiri dzedzimwe nyika. Rome ine chapungu, Germany ine chapungu, dzakawanda dzacho shiri huru dzemuchadenga. Asi kwadziri dzose, njiva inomiririra rugare munyika dzose, chinhu chepasi rose. Sezvakataurwa nehama Green pane umwe usiku, hama Perry Green, vakati mucherechedzo wokusarenda kusimudza maoko ako. Ingava nyika ipi zvayo kusimudza maoko ako kuzvipira. Vakati paunoimba wakasimudza maoko ako unozvipira zvose. Zvino njiva mucherechedzo worugare munyika dzose. Sei zvichiitwa? Nokuda kweunyoro hwayo, uye nokuda kwekushayirwa kwayo mhaka. Ndicho chikonzero iri mucherechedzo werugare. Chimwe chinhu pamusoro penjiva, ishiri inoda zvokugara kumba. Inoda kugara kumba. Uye chimwe chinhu zvairi, yakatendeka nguva dzose kune mudiwa wayo. Njiva, hono kana hadzi, hadzife dzakasiyana. Hadzi iyi inowana hono yayo mumwaka wokusangana. Munoona? Zvinofambirana nekusika kwaMwari kukuru. Ndicho chikonzero vakagadzira Eva ari chinhu chakagadzirwa kubva pane chimwe. Maona? Dai akagadzirwa sedzimwe hadzi, kana nguva yake yakwana nguva yekusangana, aitsvaka murume wake, asi anokwanisa chero ipi zvayo nguva. Maona? Uye ndiye nzira yacho. Ndizvo zvazviri. Ndinongo, hatidi kupinda mune izvozvo, nokuti ndinazvo mune kuroorana nekurambana nezvimwe zvakadaro. Uye kuti, asi zvakadaro anoremekedzwa, uye nokuunza simba racho, uye munoziva maparidziro andakazviita pane umwe usiku hwapfuura. Zvakanaka, cherechedzai. Ane mutoro mukuru webasa, asi njiva inogara nguva dzose yakatendeka kune mudiwa wayo. Nguva dzose haife yakamusiya. Uye regai ndibomira pano zvishoma kuti nditaure izvi. Mwenga wechokwadi, njiva hadzi akatendeka kuchikomba chakewo zvakare. Haaise zvimwe zvitendwa, chero dzidziso dzipi dzemasangano, chero chinhu chipi chemunyika. Anogara akatendeka kuchikomba chake, shoko, kutendeka nguva dzose. Uye nemaitiro aya ekuda kunge iri kumba, nemaitiro ekuda kunge iri kumba, yakashandiswa zvakabudirira semutakuri wetsamba. Nokuti inoda zvekumba, ukairegedza chero kupi zvako, inodzokera kumba nguva dzose. Inodzokera kumba. Tinoda kunyatsosimbisa pane izvozvo kwechinguvana, uye imi maKristu munonzwisisa zvandiri kureva. Nguva dzose inowana nzira yayo yokudzokera kumba. Saka nokudaro yaishandiswa sehangaiwa inotakura tsamba. Inoshandiswa munguva dzehondo, yaidaro. Vachiri kudzishandisa hangaiwa dzinotakura mashoko. Saka munoona zvino, zvinoita kuti njiva zvose naMwari nemunhu mutumwa. Njiva mutumwa. Yakanga iri mutumwa kuna Noa, kutaurira Noa kuti kwava nerugare zvakare. Yakashandiswa naMwari kusimbisa kuti uyu aive mwanakomana wavo, chibayiro chokuunza rugare panyika nerombo rakanaka kuvanhu. Yaishandiswa senhume. Ipo pano ndine nyaya duku mupfungwa yangu yandakaverenga pane imwe nguva kubva mune rimwe bhuku. Zvino handidi kutaura kuti iyi ndeye chokwadi. Inogona kunge iri mukupera kwehondo yekutanga yepasi rose. Handina chokwadi chizere nezvazvo zvino. Kana mukatadza kuzviona, zvino ndakanganisa. Zvichida, ndakaiverenga mune rimwe bhuku, ava makore akawanda apfuura. Asi yaive zviro kwazvo chimwe, zviro kwazvo chimwe, chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika. Masoja ekuAmerica akanga aiswa pakamani kana vachiridzirwa zvigwagwagwa zvemaJerimani, uye vakanga vari mune raiita kunge gomba. Ine masoja ndinofungidzira munonzwisisa avo vakamhenge vari vatsori pane imwe nzvimbo. Zvino vakanga vaiswa pakamani kana, uye vakanga vasarirwa nemabara mashoma. Zvino maJerimani akanga ari kuuya ari muzvikwata zvemasoja akawanda achiuya kubva mativi ose. Zvino vaiziva kuti kunze kwekunge vawanawo vamwe vanovabatsira rumwe rubatsiro kuti nenguva shoma vose vaizofa. Vaitofanira majerimani achiuya achibhururuka kubva mugomo akanyatsovatarisa ari kunyatsoenda kwavari saizvozvo. Zvino mumwe wavo akarangarira kuti akanga aine kamutumwa hangaiwa duku. Saka aiziva kuti hangaiwa iyi kana ikagona kubuda ipapo yaizotakura shoko kumuzinda mukuru kwavainge vachishandira. Saka vakagara pasi ndokunyora karugwaro: tiri pakamanikana pane imwe nzvimbo mune imwe nharaunda, hatichisina mabara mumaawa mashoma tinenge tasarenda kana kuti tichaurayiwa. Zvino vakaibayirira kana kuti vakaisungirira pagumbo renjiva duku iyi ndokuirega ichienda. Zvino ishiri inoda zvokugara kumba. Saka iyo chii chainoita? Inodzokera kumba kune wayo kusangana yowana mudiwa wayo. Hadzi yakanga yave kutonetsekera hono yayo, aifanira kutodzoka kumba. Zvino payakanga yava kukwira mudenga, majerimani akaona zvakanga zvaitika. Saka chinhu chavakaita, vakatanga kupfuura njiva iyi. Mumwe wayo akaipfuura nechigwagogo chemuromo wepoindi 30 kana kuti mbumburu, ikaityora gumbo rayo. Imwe ikabvarura nhindi huru kubva kumusana wayo. Chipfuva chayo chakakuvadzwa, rimwe remapapiro ayo rakaremadzwa rapfurwa ndokupachuka chidimbu chekumagumo aro. Zvino yakabhururuka nedivi, asi yakaramba ichikwira mudenga. Zvino pakupedzisira ndokusvika yaremadzwa, yakuvadzwa, yakatyoka, yakuzvurwa, asi yakawira mumusasa neshoko. Yakanga iri njiva huru. Asi hama, Isaya 53 inotitaurira pamusoro pemumwe akauya kubva kumba, uye zvose izvozvi zvakanga zvakanaka. Uye akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurwawa kwakatiigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, uye takaporeswa nemavanga ake. Urwere, kutenda zvemweya-mweya nemadhimoni zvakanga zvatimanikidzira pasi. Pakanga pasina nzira yekubuda nayo. Kereke yakanga yadarika. Vakanga vave kutevera zvinhu zvemasangano, uye vaFarise, vaSaduse, nezvekugeza mapoto nemapani, uye shoko raMwari rakashaya simba. Asi njiva duku iyi yakabhururuka pasi, uye paiva nechinhu chimwe chete chaigona kuitika. Paifanira kuva nemudzikinuri. Asi nokuda kwekukuvadzwa, kutyorwa, kurohwa, kubvarurwa, asi akaziva nzira yake yokudzokera kumba. Saka kubva pamuchinjikwa wokaruvhari, apo pavakamukuzhura nokumukuvadza, kumubvarura seboka remhumi paari, iye akabhururuka achibva pakaruvhari, iye ndokusvikomhara pamikova yedenga achiti, "Zvapera! Zvapera!" Vasununguka. Zvirwere zvinogona kupodzwa zvino. Vatadzi vanogona kuponeswa. Nhapwa dzinogona kusunungurwa. Kunyange akakuzurwa nekukuvadzwa, hondo huru iya ipapo pokuti zvinhu zvose zvaipesana naye. Kunyange nyanduri akadanidzira pakati pematombo aitsemuka nematenga akange osviba. Muponesi wangu akakotamisa musoro wake ndokufa. Asi chidzitiro chakazaruka, chakazarura nzira yekumufaro wedenga nezuva risina magumo. Ndanga ndiri munhu anohuta-huta upenyu hwangu hwose. Semukomana muduku, pane chimwe chinhu chakandirova, chakandivhundutsa pamakore manomwe oga-oga zvaiitika kwandiri. Hama Jack vanorangarira pandakatanga ndakabva kumunda wokuvhangera kwegore. Pane chimwe chinhu chakangoitika. Ndinorangarira zuva iro Iwanita Hempfield, ndinofunga kuti zita rake ndiIwanita Kelly zvino, akaroorwa nehama Kelly mushure mokufa kwemurume wake. Ana Jean, ndine mufananidzo yavo nezvimwe vakanga vakanyatso uye iye uye vasikana vaviri ava nehanzvadzi mo vakanga vainebo boka ravo duku revaimbi vatatu vakaimba chimbo chiya chandisingapenda kakanganwa kutarisa seri kwemavira zuva. Hama Jack, munorangarira ndinofungidzira kuuya kubva kuflorida vaive vasikana vaduku vakanaka kwazvo uye ndinorangarira mangwanani aya rimwe boka duku rechipentecost raibva kumusoro kuno kunharaunda dzekuchamhembe kwenyika mumichigan kumwewo vasikana ivavo vakamira ikoko apo hama Hooper ndakavaona pano pane umwe usiku ini vanogona kunge vasiri pano zvino. Hama Ed Hooper, muri pano here hama Ed? Hatifunge kuti vari vakagara pano pane umwe usiku. Hapana, vazhinji venyu munovaziva. Ivo neni nehama Huli takange tava kuenda. Zvino vasikana ivavo vakamira ipapo pakona vachichiimba vakatipa mumwe nomumwe ruva rerozi reyero ravakabvisa muvhudzi ravo. Ndiko uko kwakapodzwa mupengo uya zasi ikoko. Zvinhu zvikuru zvakanga zvaitika. Ndakauya ndichikwira nemugwagwa ndichingofara sokukwanisa kwandaigona pakarepo chakandirova. Gore rakatevera ndisati ndapinda mumunda wekuvhangera zvakare chakangondiuraya. Kubvira ndiri mukomana muduku ndaigara nguva dzose ndichiti handizive kuti chiratidzo chaive chii. Mukomana muduku ndaigara ndichiti kana ndikagona kuwira mune zvionwa zviya ndozviona ndinozopora. Panguva iyoyo ndaigara nguva dzose ndichida kuenda kwamayo kuti ndinoona kuti chaive chii chakakanganisika pana chiremba ikoko. Mudumbu mangu munovava uye ini zvangu hama Jack ndaindibatsira ndiri kumba. Ndaifamba kuenda seri kweimba zvino paiva nezvimafuta zvainge mvura zvaipisa zvaibuda kubva mukanwa mangu. Zvino ndofamba ndichienda kupurupiti ndinonamatira vanhu vaive muchinhano chaidarika ichi zvakapetwa kaviri vobva vapora. Ndakavaita kuti vaise maoko angu pamusoro pemunhu aiva nekenza kumeso kwake. Zvino kenza yakabva kumeso kwake takamira ipapo uye ndairwara zvikuru ndisingakwanise kumira. Zvino hamuzive chandakarwara nacho. Kwaingori kunetseka mupfungwa. Makore manomwe oga oga kwaiuya upenyu hwangu hwese. Ndipo pandiri zvino manomwe echisere. Saka ndakanetseka zvikuru. Ndakachema. Ndakakumbirisa. Ndakadembetera. Uye ndinorangarira pakupedzisira pandakafunga kuti ndakange ndava nemari yakakwana kuti ndiende kwamayo kuti ndinoongororwa. Vakati vachaona kuti dambudziko rako nderei. Mudzimai neni naBeki ari kumashure uku. Sara akanga ari kamunhu kaduku. Ndainge ndichangopinda mushumiro yangu yekupodzwa kwevarwere. Zvino takaenda kwamayo ndakapinda nemukiriniki. Zvino usiku hwakanga hwapfuura ndakawana ndakazova neokupedzisira angu mangwanani akatevera. Ndakangomuka uye ndakanga ndakagara ipapo pamubhedha ndichitarisa kwese kwese. Zvino ndakatarisa panze pamberi pangu. Zvino pakanga paine kamukomana kaduku kainyatsoratidzika seni kaiva nemakore anenge manomwe okuberekwa uye ndokukatarisa zvino akanga ari ini uye akanga akamira pahunde yemuti wakare. Zvino pamuti uyu chero ani wenyu imi vavhimi vetsindi munoziva kuti unokwanisa kukwiza nechimuti uchikwira nokudzika pamuti saizvozvi uye zvinovhundudza tsindi nokuiita kuti imhanyire kunze kana iri mumango. Zvino ndakanga ndiri kuona ipapo pakambenge paine tsindi iyi. Zvino ndakafunga imhando iko yetsindi iyo. Zvino ndakaukwiza. Zvino pandakadaro ndakatarisa ikoko zvino akanga ari ini ipapo ndiine makore anenge makumi matatu nemasere okuberekwa mukomana muduku akanga aenda. Saka ndakakwiza bazi iri. Zvino kubva mudanda rine mhango bango makabuda katsindi kaiva kakareba kuda sezvizvi kakasviba kunge katema uye zvairatidzika setumasaisai tuduku twaibhururuka tuchibva pairi. Maziso maduku anenge chuma chinhu chinoratidzika kuve neutsinye hunodarika zvose chandati ndamboona. Chairatidzika sembiti kudarika zvachingava setsindi. Zvino yakanyatsonditarisa. Zvino ndakazarura muromo wangu kuti nditi zvakanaka. Zvino pandakadaro iyo usati watombopaira yakabhururukira mukanwa mangu chaimo ndokudzika mudumbu mangu uye ichindibvarura kuita zvidimbu zvidimbu. Uye pandakabuda muchiratidzo ndakasimudza maoko angu ndakatarisa ndakadanidzira o Mwari ivaiwo nengoni iri kundiuraya. Ndakanzwa inzwi dzasizasi mukamuri iyi richiti rangarira yakangoreba mainji matanhatu beds. Vangani vakanzwa nyaya iyi? Ndakakutaurirai izvozvo nguva dzakawanda kuvanhu vanouya kutabhanakeri. Saka zvakangoramba zvichienderera mberi ndichitambura zvakangodaro. Mayo brothers zuva rakatevera vakandiongorora ndokuti baba venyu vakanga vari muIrish vainwa doro. Amai venyu nokuda kwekuti chikamu chavo chepakati vaiva muIndia zvinokuita iwe kusanganiswa nepakati saka uchange uri ungori munhu anohuta huta zvakanyanya zvokuti haufe wakabuda mazviri ndokuti zvisinei une hutano asi izvi zvinhu zviri mumunhu wemukati izvo zvisina munhu anogona kuwana zvokuita pamusoro pazvo ndokuti uchange akati kana munhu achinge afa hatikwanisi kuongorora chitunha kutsvaka konzero yerufu nokuti munhu wake wemukati anenge aenda akati saka hazvisi kuzopera pauri zvinomuchinda uyu akati chiremba wangu wakare akati baba vangu vakanga vainazvo vakafa vave nemakore kuda makumi masere nemashanu makumi mapfumbamwe kwokuberekwa zvakada kudaro akadaro uye ndokuti mwedzi mumwe kana miviri vasati vafa ndakavaongorora vakava nazvo upenyu hwavo hwose zvaivabata achiti urwere unongwerekana hwakubata vamwe vanhu akadaro vakazviwana vanoita hasha kwazvo ndokuti ndiyo mhando inokuuraya akati imwe mhando semadzimai asvika panguva yekuguma kubereka vanochema une mhando yakaita sokunge manzwiro ekungoneta vanhu vakare vaizvidana kuti kuva wakafizuka hazvaivasiya ndokuti kana zvichinge zvakurova mudumbu mako munovava unenge wakangosuwa ndakati asi changamire hapana zvandinoita ndikati ndiri kufara ndokuti ndizvozvo chaizvo zvakangobva mubhegi remunhu rembatya ndokuti uchagara nguva dzose uinazvo oh chinhu chinoudza mwoyo zvakadini asi mashoko kuzvifunga rangarira yakangoreba mainji matanhatu bedzi izvozvo zvagara neni sezvo mudzimai wangu anodikanwa ari kumashure uko anokwanisa kukuudzai gore negore ndakafunga nezvazvo uye zvadaro ndichienda mhiri kwemakungwa panguva ino pandakapedzisira ndakanga ndisati zvakanaka ndakanga ndadzoka kumba uye ndakanga ndiri parwendo rwekunovhima tsindi ndakasvetukira kunze kwemotokari ndiina hama Bankswood uyo ari kuteerera kuno manheru ano zvino ndakatanga kumhanya ndichikwira chikomo uye zvikaita sokunge mwoyo wangu wakanga wosvetuka uchibuda mandiri zvino ndakabvunza chiremba Sam Adair ndikati chii chinokonzera izvozvo iye akati nguva inotevera pazvino kubata torwa cardiogram ndokuti zvakanaka saka zvakaitika zvakare mugore rakatevera zvino ndokuenda kunoongororwa mwoyo nemuchina wecardiogram akati hapana chakaipa pamwoyo wako ndokuti unongohuta-huta ndokutanga kuuya zvino saka mumwe chiremba akati kwandiri imwe shamwari yangu yakanaka akati mwoyo wako mukomana ndokuti ingongwarira ndiro gore randakafonera hama mowo zvino akawana mumwe munhu kuti aparidze panzvimbo yangu pandakaenda kunovhima Gondowe nehama Fred ndaikwira kuenda pamusoro pemakomo sezvandaita ndiine makore 16 okuberekwa maera nemaera ndichimhanya hazvina kana kumbondinetsa nepaduku pose maona ndakadzoka ndokuudza Sam iye akati saka pane chimwe chinhu chakakanganisika ingongwarira zvino ndakaona chiratidzo chemumwe chiremba mutana akamira aine ayo chiremba wechinyakare aine mastetoscope pamusoro peruoko rwake akati akanga akamira pamberi pangu rimwe zuva akati usavarega vachikuudza kuti mwoyo wako mudumbu mako saka ndakafunga zvakanaka ndichangotora shoko iroro nokuti chakanga chiri chiratidzo chakauya ndakatanga kuenda kuAfrica ndokubayiwa majekiseni ndinofanira kubayiwa majekiseni akawanda kusati ndaenda kuAfrica ndiwo mutemo wacho saka pandakanga ndiri kubayiwa majekiseni aya akati ko handisi kumbowana chinhu chimwe chete chiri kukunetsa ndokuti zvizenga zvako zvitsvuku zveropa ropa rako riri 96 ndokuti dai wanga uine makore 16 okuberekwa haraimbova zviri nani uye ndokuti rakaoma zvakakwana kuti udarike 100 ramakore mapapu zvinhu zvose ndokuti hauna dambudziko hauna shuga hapana ndikati maita henyu saka ndakaongororwa muviri wangu nekutora gwaro rangu reutano kubhodhi saka akati pane chaunoziva here nezvazvo ndikati hapana kunze kwekuvava kusingaperi mudumbu nguva dzose akati zvakanaka ndichakuudza akati ndikati oh ndakamboongororwa ndakamboenda kwamayo brothers nekumwe kwese iye ndokuti asimira zvishoma ndokuti dzimwe nguva ronda remudumbu rinogona kunge riri duku zvokuti mushonga webarium hauriratidze uye dzimwe nguva rinenge rakakurisa zvokuti hauriratidze nokuti x-ray unongori mumvuri zvino karonda kemudumbu kaduku haukwanisi kukaona haubatirire zvakakwana maronda emudumbu maduku akawanda anogona kudaro akati ndinoziva mumwe chiremba mutana kumusoro kuno uku akawana mumwe muchina vanawo zvino vanogona kukukotsirisa zvishoma nesodium pentothal voisa chubhu muhuro yako zvino vanonyatsotarisa zasi mudumbu mako zvino voona kuti chii chakakanganisika ndokuti iyeye imhando yevanhu vako iyeye mukristu ndokuti wadini waenda kunomuona ndakatora zita rake chiremba Van Ravensworth Saka pandaka dzoka, ndakaenda ako, kuna chiremba uyu mutana. Oh, mume mutana akaisvonaka kwazvo, anobva ku Dutch East Indies. Achibva muboka guru rema missionary. Uye akanga anzwa nezvangu, uye akanga averenga bhuku rangu. Uye oh, akangokwazisa ruoko rwangu akati, Hama Branham, ndingafara kukuitirai izvozvo. Akati, regai ndikuudzei zvokuita. Svondo rinouya, mhanyirai kuchipatara chiri kuno. Uye ndokuti, zvino mundifonere musati maenda. Zvino ndokuti, ndinofanira kukubayai Jackson duku repenzothal. Uye ndokuti, zvino pandinodaro, akati, rinokukotsirisai kwema minutes mashanu. Musikana wangu muduku, anga achangobva mukuitora kuti adzurwe zino. Nemusikana muduku wehama Norman, kukotsira kwema minutes mashanu, ndakafunga. Izvozvo, hazvingandinetsi. Saka, ndakafunga, ndinobva ndagutsikana zvino kumutarisa. Zvino mangwanani akatevera. Ndakamuka pamubhedha ndokutarisa kwese kwese. Ndakatarisa pamubhedha wechipiri, mudzimai wangu ikoko akanga asati amuka. Zvino ndakanga ndakatarisa panze nepahwindo kune Catalina Mountains makuru uko kwandinogara. Uye ndakatarisa kumusoro ikoko uko mutumwa waJehovha akaisa munondo uya muruoko rwangu. Uko ngirozi nomwe dzamunoona mumufananidzo dzakaonekwa. Zvinhu zvikuru zvakaitika. Zvino ndakatarisa. Zvino pandakatarisa, ndini uyo ndaive ndakamira pamuti uya zvakare. Chaipo paive netsindi iya. Ndakatarisa kumusoro ikoko ndikafunga. Ndiyo mhango inogara tsindi iya. Uye ndakafunga, handizive kana ichirimo kumusoro ikoko muchiratidzo. Ndakakwiza padivi remuti, iyo ndokubva yabuda kunze. Zvino ndisati ndatombokwanisa kubwaira ziso rangu. Yaiva tsindi isinganzwisisike yandati ndamboona. Zvino unotofanira kuziva shumiro yangu kuti uzive mifananidzo iyi nezvinhu. Yakandishetukira, asi yakandipotsa. Yakaposa muromo wangu, ndokurovera pachipfuva changu, ndokuwira pasi. Zvino payakangodaro, ndakanzwa chimwe chinhu chakati, enda kuma Catalina Mountains. Saka ndakatendeuka, ndikati, Mida, wakashinura here mudiwa? Zvino, ndakamumutsa. Akati, chii chanetsa? Dzaiva sokunge 5 o'clock, dzemangwanani. Ndakati, ndanga ndakatarisa kunze kuno uku, zvino ndaona tsindi iya zvakare mudiwa. Tsindi ipi? Ndikati, iya yandakaona kumusoro uko, kwa mayo. Ndikati, unozivei, yaposa muromo wangu panguva ino. Haina kundirova, yaenda pachipfuva pangu. Ndikati, Mwari ngavarumbidzwe. Ndakatarisa, oh, kubvira. Ndiri mukomana muduku, ndaishuvira kuona zvakadai zvichiitika. Dai ndaigona kuzviona zvichiitika, hapana kana, ndisati ndaziva kuti, chiratidzo chaivei. Dai ndaigona kuona zvichiitika, zvadaro. Ndakati, ndichange ndapora. Chingava chiri chii, chakandiudza, ndizvo zvandichange ndave. Zvino kwemakore makumi mana, ndanga ndichizvitsvaga. Zvino hezvoka izvo zvaitika. Kumashure, pandakanga ndiri kwamayo, panguva imwe chete, pavakandipa shokoriya, zvino ndakaona chiratidzo. Amai vangu vakaenda mukubwinya zvino, mudzimai akanga asinganzwisisike, vakava kuda nezviroto zvitatu kana zvina muupenyu hwavo, uye zvaigara nguva dzose zviri zvechokwadi. Vaitaurira uye vaitanga kunditaurira. Ndaitaura, ndaiti, mirai pakare amai, ndichakuudzai zvimwe zvacho zvasara. Maona, nokuti nguva dzose, kana ukandipa hope dzekuti ndidudzire, haunditauriri nguva dzose chaizvo zvazviri. Zvino kana ndichinge ndadziona zvakare, ndinoona chaizvo zvawakarota pamusoro pazvo. Zvadaro, anondiudza zvazviri. Maona, hausungirwe kunditaurire kuti chii chawarota, anondiratidza chiroto pachake. Maona, zvadaro ndinozoona, ndoti, zvakanaka, hauna kunditaurira zvakati, uye nekunditaurira zvokuti. Maona, uye saka Mwari vanogona kududzira hope, vanokwanisa kuratidza chiroto, vanokwanisa kuchiratidza, vanokwanisa kuchidudzira. Uye saka zvadaro, zvakanaka, panga pasina here chimwe chinhu, chakadaro mubhaibheri. Zvakanzi, kana mukakwanisa, ini, zvanguya kwandiri, Danieri, handiye, kwete, Josepha, zvakanaka, pane pamwe pazviri mubhaibheri, ndangozvirangarira. Kana mukagona kundiratidza, kana mukagona kundiudza zviri, oh, ndimambo Nebhukadhinezari, ndizvozvo chaizvo. Akati, kana mukagona, kana mukatadza, n'anga dzakati, ndiudzei chiroto. Iye akati, chabva pandiri, ndizvo chaizvo, izvozvo, ndinozvirangarira, ndangozvifunga iye zvino. Uye cherechedzai, zvino amai vakati, Billy, pandakanga ndadzoka, vakati, uya pano mwanakomana, ugare pasi. Vakati, ndakava nechiroto chisinganzwisisike. Ndakarota ndichikuona, wakarara uchirwara, wave kutoda kufa, nemudumbu mako, samazuva ose, zvikafu zvingani, zvavakandibikira. Zvino vakati, wakanga uri kuvaka imba pamusoro pechikomo. Uye ndokuti, ndakaona njiva nhanhatu chena, dzakaburuka kubva kudenga, dzichichema, muchimiro chevara S, zvino, dzakagara pachipfuva chako. Zvino wakanga wakatarisa uye iyo yave mberi yakanga iri kuedza kukutaurira chimwe chinhu. Ndokuti dzaive njiva dzainyatsobwinya chena. Zvino dzakatora misoro yadzo miduku ndokuiisa padama rako uye dzichiti kuu, kuu, kuu. Uye ndokuti handina kugona kuzvinzwisisa ndokuti dzakangoramba dzichiti kuu, kuu, kuu. Ndakati oh, ndazviona, Ishe ngavarumbidzwe. Uye ndokuti dzakagadzira vara radzo S zvakare ndokudzokera dzichikwira kumatenga dzichiti kuu, 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 dzichidzokera kumba. Zvakanaka. Kamhuka kaduku kandakaona kaive kakareba mainchi matanhatu. Rundaza rwenjiva dzakawanikwa naamai dzaive nhanhatu. Nhanhatu hadzina kukwana. Ndaiziva kuti rimwe zuva ndaizoona yechinomwe yacho. Akanga ari munhu achitambura. Saka zvakaenderera mberi zvakadaro. Mangwanani iwayo ndakamuka mushure mokunge ndaona chiratidzo ichi. Ndakateerera Ishe. Ndakaendesa mukomana wangu muduku Joseph kuchikoro. Ari kunditeerera iye zvino kuTucson. Ndakamuendesa kuchikoro uye ndokuudza Midha ndakanga ndisiri kuziva nguva dzandaizodzoka. Zvino ndakaenda kumusoro muCatalina, kumusoro muzvi zvikomo zvemujinga. Uye ndokuenda panzvimbo iyo mutumwa waJehovha akaisa munondo muruoko rwangu achiri mangwanani chaiwo. Zvino ndokutanga kukwira gomo. Zvakanaka, panzvimbo yekuenda kumusoro panhongonya nenzira iyi ikoko kune nyoka dzakawanda nemarize unoziva zviri Arizona. Ndakatsaukira kurudyi rwangu. Chimwe chinhu chakati tsaukira kurudyi rwako. Ndakaenda kumusoro panhongonya ndakapoterera. Zvino ndakanga ndichipoterera mazitomba makuru aya makuru zvakadarika tabhanakeri ino kakawanda ari kumusoro ikoko kwekuti hakuna kana munhu angakwanise kukusvika. Zvino dzave sedzingaita kuma 11 o'clock ndakanga ndiri kupinda mune imwe nzvimbo duku seri uko kune nzvimbo duku yakaita sezvizvi nepane muhwezva wenondo. Uye ndakanga ndakakumura shati yangu, nguwani yangu iri muruoko nokuti ndakanga ndiri kungotota nedikita. Saka ndakatsaukira imomo. Zvino pandakanga ndava kutsaukira munzvimbo duku iyi ndakanzwa kupo hwashe. Ndakabvisa nguwani yangu ndokutarisa tarisa. Ndakafunga ari pano pane imwe nzvimbo. Ndinoziva kuti ari pano. Ndakafunga chii? Ndakafamba dzimwe zvenhano shoma. Ndakati Ishe muri pano pane imwe nzvimbo. Zvino ndikatarisa paive pakarara munzira uye hepanoi paive pakarara tsindi iya duku. Yakanga yasvetukira chimwe chinhu. Zvino ndokuchipodza. Zvino yakarovera pachibutwa cheminzwa madhorofiyo. Yakabayiwa mumusoro, chipfuva, dumbu. Zvino yakanga yafa. Tsindi iya yairatidzika zvisinganzwisisike yakanga yapotsa muromo wangu ndokurovera paminzwa iyi. Zvino inzwi rashe rakati mhandu yako yafa. Ndakamira ipapo uye ndakadedera. Ndakatora tsoka yangu ndokuku kazhinji makunguwo angadai akaidya. Ndakauraya nyoka mazuva mashoma akatevedzana. Naizvozvo yakagara munzira kuda kwehafu yehour. Vanogara nguva dzose paine zvapungu nemakunguwo zvinobhururuka neikoko. Zvino dzinoinhonga pakare ipapo. Ndakauraya nyamafingu ndiyo nyoka yakaipisisa yatinayo. Yakanga yakarara padivi pangu mazuva mashoma. Mushure maizvozvo ndakatanga kudzoka kuti ndiitore kuti ndiiratidze. Makunguwo akanga atoitora masavara achipfuura nepo. Zvino iyi yakanga iri ipapo kubvira pandakaona chiratidzo mazuva maviri ekumashure. Ndinotenda kuti waive mugovera. Zvino ndakaenda kumusoro ikoko nemuvhuro. Saka heinoi iyo yakarara ipapo yakafa. Ndakanyatsoikuya netsoka yangu. Ndakadzokera ikoko ndokugara pasi zvakare. Ndokugara ipapo ndokuchema kwechinguva nokunamata. Ndakatarisa pasi pamusoro peTucson mamaira zasi kwangu. Ndakatendeuka ndokudzoka. Yakanga ichiri ipapo. Pandakapinda panzvimbo iya mweya wamwari wakauya pandiri zvakare. Ndakapoterera nekuseri ndokudzika negomo. Ndakapinda ndokuudza mudzimai wangu. Ndikati modiwa, handizive kuti sei asi ndave kuzopora pane izvi. Chiremba Ravensworth pavakandiongorora vakati hazvitombokwanisike kuti ugopora. Vakandibaya Jackson Repentothal raifanira kupera mushume maminitsi mashanu. Zvino ndakarara maawa gumi. Saka zvinhu izvi kunyange aspirin rinotondivatisa. Saka ivo vakandibaya Jackson ndokupfekera chubhu iya muhuro mangu. Pandakapepuka zvino vakandiudza mangwanani akatevera vakati mufundisi handifarire kukuudzai izvi asi ndokuti madziro edumbu renyu akanyatsoomarara akaoma chaizvo. Handisati ndakambozviona akashandisa zita rokuti gastritis. Uye ndakaenda kunoritarisa muduramazwi uye zvikanzi chimwe chinhu chinenge chaputana. Uye ndokuti haufe wakapora kwa zviri. Akati, uchagara uinazvo. Zvino ndikadai, ndaive mukomana akaudzwa moyo. Dai chakanga chisiri hacho, chiratidzo chashe. Zvinozuva rakatevera, chimwe chinhu chakati, dzokera kugomo. Zvinozuva iroro, panzvimbo yekuenda nenzira imwe chete, ndakatungamirirwa kuenda neimwe nzira. Zvino ndakanga ndakamira ipapo. Zvino, yakatarisa, igere pamberi pangu. Zvino, epanoi, paive pagere njiva iya yechinomwe duku, chena. Yakanyatsonditarisa. Ndakapukuta maziso angu. Ndikati, zviro kwazvo, chiratidzo. Zviro kwazvo, ndicho. Ndakatarisa zvino ndikati, njiva duku, unobvepi. Yakanyatsonaka, iri chena. Yagona kunge iri hangaiwa, chero chipi chayaiva, kure, murenje iri. Mwari samasimba. Uyo akamutsa Jesu Kristo kubva kuvafi. Wandiri muranda wake. Uye shoko rake, rakarara pano, rakazaruka pamberi pangu. Vanoziva kuti ndiri kutaura chokwadi, handisi kunyepa. Heyo njiva, yaive yakagara. Yakagara ipapo yakanditarisa. Ndakafamba famba, ndakafunga. Zviro kwazvo, ichi chiratidzo. Ndakatendeutsa musoro wangu, ndokutarisa kumashure. Zvino heyo, yaive yakagara ipapo. Mapapiro ayo maduku, machena. Ari machena sechando. Tsoka dzayo duku, dzeyero, muromo muduku, weyero, igere ipapo, yakanditarisa. Yakanga yakatarisa, yakananga kumadokero. Ndakafamba ndokuipoterera sezvizvi. Ndakanga ndisikatombodi zvangu kuibata. Ndakafamba ndichikwira nemuhwezva, ndokutarisa kumashure. Zvino heinoi iyo, yakaramba yakagara yakanditarisa. Hama, semwanakomana waAbrahama, handina basa. Nezvo ndakataurirwa nachiremba. Ndichapora zvakadaro. Zuva rechitatu ndakadzokera. Ndaikwira kumusoro-soro. Uye vazhinji venyu munoziva chiratidzo. Pamusoro paishe wemaIndia. Akatasva achienda kumadokero. Chimwe chinhu chakakwezva meso angu. Kune rimwe dombo guru. Dzingaita senguva. Dzepanotangira masikati. Ndokuti isa maoko ako apo. Ugonamata. Mwari vari kudenga. Vanoziva kuti ichi ichokwadi. Ndakaisa maoko angu padombo iri zvino ndokutarisa kumusoro kudenga ndokutanga kunamata. Ndakanzwa inzwi rakabva nepamusoro pematombo ipapo ndokuti chii chawakazembera pachiri pamusoro pemwoyo wako. Zvino ndakasimuka sezvizvi mapfudzi angu asina kusimira ndisina kupfeka kubva muchiuno kusvika kumusoro kuchipisa. Ndakatarisa kumashure zvino pakanga pakanyorwa mukwatsi mudombo chapungu chichena. Zvingori chaizvo zvakataurwa nechiratidzo kuti mharidzo yaitevera yaizouya yakadaro. Ndakafara zvikuru, ndakamhanyira kumba, ndokutora kamera, ndokudzoka zuva rakatevera, ndokutora mufanakiso wawo akanga achiripo. Akanyorwa mudombo, chapungu chichena. Njiva ichitungamira chapungu. Neimwe nzira. Ndinoziva. Ndichakutaurira zvisati zvaitika. Chiremba akanaka. Chiremba akanaka. Pasina kupokana. Ndinofunga munhu kwaye. Asi ndinoziva kuti ndichapora. Zvaitika. Zvapera. Uye ndichapora. Uye ndanga ndiri kufunga apo eni. Anga ari kuimba chimbo chiya. Nguva shoma yapfuura. Pamapapiro enjiva. Chinoimbwa sei? Nditangire eni. Pamapapiro. Njiva chena. Sechando. Chiimbe ineni. Mwari vakatumira pasi. Rudo rwavo rwakachena. Rutapira. Chaiva chiratidzo. Chakabva kumusoro. Pamapapiro. Enjiva. Ndinonzwisisa kuti eni aimba ndima mbiri dzacho. Ndichakuimbirai ndima nhatu. Noa akanga atakurwa pamafashama mazuva akawanda. Akatsvaka nyika nenzira dzakasiyana. Matambudziko akava nemamwe, asi kwete kubva kumusoro. Nokuti Mwari vakamupa chiratidzo chavo pamapapiro enjiva. Pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vakatumira pasudo rwavo rwakachena runotapira. Chava chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Jesu, ponesi wedu. akauya panyika rimwe zuva akaberekerwa mudanga muchidyiro cheuswa. Kunyange pano akarambwa, asi kwete kubva kumusoro, nokuti Mwari vakati pachiratidzo chavo pamapapiro enjiva, pamapapiro enjiva chena sechando, Mwari vakatumira pasido rwavo rwakachena runotapira. Oh, chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Kunyange ndakatambura nenzira dzakawanda, ndakachemera kupodzwa zvose usiku isikati, asi kutenda hakuna kukanganikwa naBaba vari kumusoro. Vakati pachiratidzo chavo pamapapiro enjiva, pamapapiro enjiva chena sechando, Mwari vakatumira pasido rwavo rwakachena runotapira. Oh, chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva, pamapapiro enjiva chena sechando, Mwari vakatumira pasirudo rwavo rwakachena runotapira. Chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Mwari vanodikanwa, ndinokutendai nekuda kwezvinhu izvi Baba. Makapa Noa chiratidzo, makapa nyika chiratidzo, uye makandipa chiratidzo. Uye zuva rakatevera ndichiona chapungu chiya chichibhururuka. Oh Mwari, pane mharidzo iri kuuya zvino, uye ndinonamata Mwari kuti muchaita kuti njiva itungamire. Zviitei Ishe, yanditungamira kune kutenda kwandisina kumbova nako kumashure. Ndinoziva Mwari, ndinoziva kuti zvichange zvakanaka. Saka ndinokutendai nekuda kwazvo Baba, uye manheru ano tumirai pasi mharidzo yenyu zvakare Ishe, pamapapiro enjiva yeshoko. Zviitei Baba vokudenga anodikanwa, uye wese achapfuura nepapuratifomu ino manheru ano, uye nekunze uko kumisangano munyika yose, dai njiva yenyu huru yekutenda yawira mumwoyo yavo igovapa kutenda Ishe kwekuti vapodzwe. Tinorangarira kuti Mwari havaremekedzi munhu. Vakagona kutumira mharidzo kuna Noa, vakagona kuitumira kuna Johani Mubhabhatidzi, vakagona kuitumira kwandiri, vanokwanisa kuitumira kune vamwe. Ndinonamata kuti njiva iyi ibhururukire mumwoyo wese iye zvino Ishe, nemuromo wayo muduku weruvara rwendarama igozevezera, kuti nemavanga ake nemaronda nemavanga angu wakapodzwa. Mwari, itai kuti kudarika kwedu kugodzimwa, kusarurama kwedu tigoguregererwa, uye kuti zvirwere zvedu zvigopodzwa zviri mumaoko enyu Baba, nemuzita raJesu Kristu, ameni. Takakotamisa misoro yedu kweminiti imwezve. Vaungani vari pano vanoda kuti, kana uchikwanisa uye uchida kutaura izvi, hama Branham, ndanga ndichikanganisa upenyu hwangu hwese. Ndanga ndichida kushumira Mwari, asi manherano ndakagadzirira kuzvipira. Kumbirai Mwari kuti njiva iyi igobhururukira mumwoyo mangu manheru ano. Ndiri kuinzwa ichifambisa mapapiro ayo pairi kupinda mukati. Simudzai maoko enyu mungadaro here pano muungano inooneka. Ini zvangu kwese kwese muchivakwa, kure uko kunze muungano dziri munyika, kumusoro kusvika kune hama Hunt nehama Coleman, uko pana hama Leo nevamwe sasi kuTucson, neuko Branham Tabernacle, miri uko kwese kumahombe kombe nekumadokero. Simudzai maoko enyu kwese kwese. Ndinoda kuti njiva ibhururukire mumwoyo mangu manheru ano. Ndiunzirei rudo rwaMwari runotapira pamapapiro enjiva chena sechando, Mweya Mutsvene. Unzei kwandiri manheru ano Ishe, mugodonedzera mumwoyo mangu kutenda kwandinoda. Muzita raJesu Kristu ndanamata. Mwari, regererai zvivi zvedu. Njiva yakakuvadzwa yadzoka zvakare neshoko. Oh Mwari, zvapera, tinozvitenda. Chingotipai kutenda kuti tigozvitenda. Tanamata nemuzita raJesu, ameni. Pamapapiro enjiva chena sechando, Mwari vakatumira pasirudo rwavo rwakachena runotapira. chaiva chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Ko njiva iya yakabvepi? Handizive. Hayaigona kunge iri kunze uko kurenje ikoko saizvozvo. Kwete, kwete, kwete. Hayaigona kunge iri ikoko. Uye sei yaiva chena? Baba vokudenga vanoziva kuti yaiva yakachena seshati yangu. Heyo, yaiva igere apo. Asi paive pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vakatumira pasi rudo rwavo rwakachena runotapira. Oh, chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vakatumira pasi rudo rwavo rwakachena runotapira. Oh, chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Oh, hamusi kunzwa here kunyatsoninipa? Ngatimbokwazisanai nemaoko uye tichiimbe. Pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vakatumira pasi rudo rwavo rwakachena runotapira. Chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Ngatisimudzei maoko edu kwaari uye tichiimbe. Pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vakatumira rudo rwavo rwakachena runotapira. Chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Noa akanga atakurwa pamafashama mazuva akawanda. Akatsvaka nyika nenzira dzakasiyana. Matambudziko akava nemamwe, asi kwete kubva kumusoro. Mwari vakamutumira pasi chiratidzo chavo pamapapiro enjiva. Pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vakatumira pasi rudo rwavo rwakachena notapira. Oh, chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Jesu, ponesi wedu, akauya panyika rimwe zuva. Akaberekerwa mudanga muchidyiro cheuswa. Kunyange pano akarambwa, asi kwete kubva kumusoro. Mwari vakati pachiratidzo chavo pamapapiro enjiva. Pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vanotumira pasi rudo rwavo rwakachena runotapira. Chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Kosei, ini munhu akwegura, ndakatambura upenyu hwangu hwese. Seiko andipodza iye zvino? Ndinotenda zvichatasva muhwezvawe zvakare. Ndinofanira kuunza mharidzo. Uye ndinoti kuna baba vangu manheru ano, sekuona kwakaitwa naJunior Muchi chiroto pane umwe usiku chezvemapapiro enjiva iyi achifamba mumahwindo ano aya. Ishe, muranda auya kubasa. Amen. Ndagadzirira pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vanonditumira rudo rwavo rwakachena runotapira. Chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Ngatitendei zvino kuti ari kuuya pamusoro peungano pamapapiro echena sechando. Takamirira Ishe Mwari vanotumira pasi rudo rwavo rwakachena kunotapira chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Imi mune makadhi nemunamato ari kudivi iri kuno, fambai muchiuya mberi nechekuno uku. Semukai, fambai muchiuya mberi ari kudivi rino iri muchienda nekuno uku. Pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vanotumira rudo rwavo rwakachena runotapira chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Avo vane makadhi omunamato mumutsara uyu, endai kuruboshwe kwenyu. Pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vanotumira rudo rwavo rwakachena runotapira chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Avo pamapapiro enjiva chena sechando. Mwari vakanditumira rudo rwavo rwakachena notapira chiratidzo chakabva kumusoro pamapapiro enjiva. Ko, njiva yakabva kupi kumusoro ikoko murenje? Ndingataura izvi. Mwari vakaona kuti Abrahama aida gondohwe rechiratidzo. Iye ndiJehovha Jire. Ishe vanogona kuzviwanira chibayiro pachavo. Kufunga nezvazvo, Mwari mumwe chete nokufemera kumwe chete nemhando imwe chete yevanhu vakatuma njiva. Vachiri Mwari Jehovha Jire anokwanisa kupa chero chose chaanoda. Hamungadaro here apo pamuri kuuya mumutsaro womunamato uyu zvino? Kumbira Mwari kuti vakuunzire pamapapiro enjiva. Njiva, mweya wemweya mutsvene, ukupe kutenda mumwoyo mako kwekuti uri kuzopora. Ndiri kuedza kuvaita kuti vose vange vakamira netsoka dzavo. Muri kuona? Ndiri kukumbira zvino. Hama Brown vari panzvimbo yavo. Hama Jack, mati kudini? Zvitsvene, zvakanaka. Ichi chikamu chiri kuno chinouya nekuno uku kutanga vari mumutsara. Chikamu chiri uku kumashure muno umu, teverai kumashure kwavo. Ava vanotevera nekumashure uku, uye imi endai kumashure kweava vari pano, mopoterera muri kuuya kuzonamatirwa. Zvino ndino chokwadi kuti uyu hausi kuzova mutsaro wechimbi chimbi. Changoti torei chinguva kuitira kuti tigonyatsonamatira mumwe nomumwe sokukwanisa kwedu. Zvino ndadimburira mharidzo yangu panzira, uye imi mose mazvibata, munoona, kuitira kuti ndigova nemutsara uno wemunamato. Uno mutsara werangaridzo mukuremekedza mazuva ayo apo hama Jack Moore, hama Young Brown nemadzimai enyu aikuregai muchienda. Zvino makauya kuno ndokubva taenda kucalifornia nemose muarizona pamwe chete nemugwenga ndokunamatira varwere. Munombozivei, pane vanhu vari kurarama nhasi vakanga vari kufa kareko uye vachiri vapenyu nokuda kwekushingaira ikoko. Chii chazvakaita? Zvakamutsa kupodza kwaMwari mukereke yose iripo munyika iyoyo. Zvino kunyange mapresbyterian nevamwe vakadaro, ivo zvakanyaradza muromo wavo, nokuti zvakatora Mwari kuzodza mumwe munhu kuti auraye Goriati kuratidza kuti zvinogona kuitika. Zvadaro, vamwe vose vakatora ushingi, ndizvo chaizvo, uye ndokuenda mberi. Zvinogona kuitika zvakare, nokuti vachiri kutumira rudo rwavo pamapapiro enjiva. MaKristu, ndinoda kuti muteerere. Dai ndaigona kumira pano zvino ndigoedza kukuudzai pamusoro pezvinhu zvemweya zvandakaona zvichiitika kunyange mumakore matatu apfuura, ndine zenge ndichiri pano nguva dzino manheru emugovera unotevera ndichikuudzai. Handitaure nezvazvo zvakanyanya nokuti zvinoita sekunge zvisingaitike, asi ndinokuudzai chokwadi. Ichokwadi zvemazviro kwazvo. Tiri kurarama pasi peutungamiri hwaJehovha mukuru samasimba, mumwe chete iyeye akanga aine vaprofita mutestamende yakare, aine kereke mutestamende itsva, ari pano nhasi achitora mwenga kubva pavahedheni nokuda kwezita rake. Zvitendei, hamungadaro here vanhu? Kana makambozvitenda, zvitendei iko zvino. Ndiye uyo ndinoda kuti muzviite. Hatizive zvichazoitika manheru ano. Hatizive zvichaitika. Takangomirira tiri pasi pekutarisira. Ndapota, nemuzita raIshe Jesu, ndinokukumbirai semuranda wake. Ndinoziva kuti kana uchishanda neungano dzakawanda, une zvinhu zvose zvakasangana imomo. Asi kana muchinditenda semuranda wake, kana paine kadonwe kekupokana, kana chivi kupokana, kusatenda, kana paine kadonwe kacho mumwoyo mako, kumbira Baba vakabvise iye zvino. Maona, Ishe, uye kana ukauya, nokutenda kwechokwadi. Zvino, maoko angu hapana zvaanoreva kunze kwekunge. Izvozvi, zvakurova kutanga. Zvino kana zvouya, zvinozvitungidza, unobva wapora. Ndizvo chaizvo. Unozoziva kuti uchapodzwa. Munoona, unozozvitenda. Zvino ndave kuzonamatira zvino, mumwe nomumwe wenyu. Uye zvino, pamunozviita, isai maoko enyu, mumwe pane mumwewo. Zvakare, saka tiri, zvino iwe chinamatira munhu wakaisa maoko ako paari. Zvadaro, ichakuunzai nemumutsara. Isa maoko ako pane mumwe munhu uyo wauinaye mumutsara. Mwari vanodikanwa, handi ndizive imwe nzira yokutaura naye zvinhu izvi, Ishe. Ndinongoziva kutaura zvandinoziva kuti ichokwadi. Uye muri chapupu changu manheru ano kuti ndiri kutaura chokwadi. Kutenda kwangu, Ishe, pamwe nokupodzwa kwangu munguva inotevera. Handizive kuti ndirini, handizive kuti sei. Handizvinzwisisi, asi ndinozvitenda, Ishe, kuti ndakagamuchira chiratidzo chakabva kumusoro. Iya njiva yechinomwe, pakupedzesera, yakazosvika kuno. Inchi rechinomwe richange rapera nokukasika pamhuka. Zvapera. Mwari, ndinoda kushumira vanhu venyu. Saka ndinonamata, Mwari, kuti mugonyatsotizodza manheru ano, zvokuti chero ani vatinoisa maoko paari dai vakapodzwa. Kwete nokuda kwekuti ndisu, asi nokuda kwekuti tiri kutevera murayiro wenyu. Makati, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Ishe, ndibatsirai kutenda, uye batsirai mwoyo yavo kuti igova nzvimbo inomerera kutenda. Uye dai pamwe chete, kuitira kubwinya kwaMwari, munhu wese ari kurwara nokutambudzwa muchivakwa chino kana muzvivakwa zviri munyika yose vari kuteerera mirayiro iyi zvino vagopodzwa. Nemuzita raJesu Kristu ndazvikumbira. Amen. Ivai nokutenda. Imi mose namatai pamwe chete nesu. Zvino uyu hausi mutsara wokunzvera zvakavanzika. Kudumbirwa, kutya, ndinoziva kuti chii. Kanhu kadiki kanonzwisa urombo. Ati haasati amboona rugare muupenyu. Chinhu chimwe chete icho, ini kusakwanisa kukotsira, kuhuta-huta, kushushikana. Mwari vanodikanwa, ndipupurireiwo, Ishe, kuti ndataura chokwadi. Ndinonzwira zvakadini kudzimai muduku uyu. Ndinonamata, Mwari, kuti muchamutumira manheru ano murazvo uya wokutenda kubva kumusoro. Uyo unoziva kuti makasungirwa kushoko renyu, uye muchachengeta shoko rose. Dai Mwari vokudenga vabvisa kutya uku kubva kuhanzvadzi yangu, uye ndinokuteererai nokuisa maoko paari pamwe nokukutsiura. Nemuzita raJesu Kristu, dai kwabuda maari. Amen. Zvino, onai kahanzvadzi, imi chinditendai zvino, kana mukatanga kubvira ipo pano pamuchinjikwa, kubvira manheru ano, rambai kuti munako. Munoona, endai mberi muchiti, handichisina zvachose, zvino, kuchakusiyai. Hanzvadzi Palma. Hongu, hanzvadzi yedu, hanzvadzi Palma. Murume wavo ishamwari yangu yepamwoyo. Mushumiri anobva kuGeorgia, kana Alabama. Georgia. Uye vakanga vari kuuya kutabhanakeri. Vanotyaira kana ndichinge ndichiparidza kutabhanakeri mamaera mazana gumi nemashanu kuzonzwa shumiro imwe chete. Hama Palma vakatadza pakutyaira motokari yavo kana kuti mukomana mumwe. Pavakanga vari kukomuka pakona, zvino vakaita tsaona. Hanzvadzi, zvakaikanganisa nokuda kwaizvozvo. Ngatinamatei. Mwari vanodikanwa, dzikinurai muranda wenyu uyu, mudzimai wake muduku, akatendeseka wechokwadi, muranda muduku muna Kristu. Ndinonamata Mwari, pandiri kuisa maoko angu paari, pamwe chete nahama Jack Moore, vangu pano kuti mugovapodza nokuvaita zvakanaka nemuzita raJesu. Amen. Mwari vakuropafadzei. Mutsoka yekurudyi. Uye wakamumiririra. Mukomana wake muduku akaremara. Anorwadziwa nemudumbu nemusana. Ngatinamatei. Mwari vanodikanwa, itai kuti njiva iya chena sechando idzike zasi mumwoyo make iye zvino. Kukuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, ndokukuvadzwa nokuda kwekusarurama kwedu, nemavanga ake takapodzwa. Ndinokumbira kuti zvigova saizvozvo kuhama yedu nekumwanakomana wayo kuduku nemuzita raJesu Kristu. Amen. Marwadzo akakura ekutemwa nemusoro uye nedambudziko regumbo rinomunetsa paanenge achishanda. Mwari vanodikanwa, ipai ropafadzo renyu rekupodza murume uyu wechidiki, apo isu sevaranda vamwari tinoisa maoko edu paari nemuzita raJesu Kristu. Amen. Ane dambudziko remadzimai, mudzimai, uyezve anoda rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Mwari vanodikanwa, pandiri kuita munamato uno wekutenda wemudzimai muduku uyu. Dai dambudziko rake remadzimai raenda, dai rubhabhatidzo rwemweya mutsvene rwauya pamapapiro enjiva nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vakuropafadzei, hanzvadzi. Bundu paziso rake uye nemudikanwi wake. Mwari vanodikanwa, muziva mwoyo yevanhu. Ndinokukumbirai baba nemuzita raJesu kuti mugopa chikumbiro ichi chakumbirwa nehama iyi, uye nekuteerera kwedu shoko renyu kukuisa maoko pamusoro pake nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari akuropafadze ihama. Ane bundu parutivi rekuruboshwe, uyezve inzwi rake harina kuita zvakanaka. Jesu anodikanwa, tinonamata kuti ugopodza hanzvadzi iyi, tichiisa maoko paari nemuzita raJesu Kristu kuti kupodzwa kwake kugovapo. Amen. Mwari akuropafadzei hanzvadzi yangu. Ndizvo hanzvadzi, ndiri kuona dambudziko renyu, gumbo rakazvimba, itsvo, dundiro, tsoka yakaremara. Oh, Mwari baba, podzai mudzimai uyu akakosha. Ishe, ndanamata pandiri kuisa maoko paari nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi, ndiyo nzira yazvichaitwa nayo. Muri kuzvinzwa, handiti pamaikrofoni, chero uyo ari injiniya kana mukaiti wedzerei zvishoma, ungano izogona kunzwa chapu kana zvavanotaura pavanouya nepano. Vanamatirei pamunozvinzwa. Pandinotanga kunamata, imi namatai pamwe chete neni. Mwari vanodikanwa, ndinonamatira iyi hanzvadzi yedu kuti mugomupodza. Mwari vanodikanwa, tiri kuita izvi nokuti kurayira kwenyu nemuzita raJesu Kristu. Amen. Ropafadzwai hanzvadzi. Mwari vanodikanwa, manzwa chapupu ichi, manzwa zvakaitwa nemuvengi kwavari. Tiri kuedza kutora zita raJesu tigokunda muvengi uyu. Akatonzwarwa nekare, nokuti njiva yakakuvadzwa ine mavanga yakawira pasi muimba yaMwari. Ine shoko zvapera, zviitei. Dai akazvitenda baba nemuzita raJesu. Mwari vanodikanwa, ndinonamata kuti mugopodza iyi hanzvadzi yedu. Dai njiva yaMwari yamupupurira manheru ano kuti akazviitira iye kuitira kuti agopodzwa nemuzita raJesu. Amen. Mwari vanodikanwa, ndinoisa maoko angu pahama yangu yakamira pano. Anga aine kutenda kwakakwana kwekuuya pano, Ishe. Zvinodai agamuchira kupodzwa kwake uye agoenda kuchigaro chake apodzwa nemuzita raJesu. Mwari vanodikanwa, ndinonamatira hama yedu nokuisa maoko paari. Batsirai Mwari anodikanwa kuti kutenda kwaMwari kudzike pasi ipo panguva ino, uye nokuva saAbrahama kudana zvinhu izvo zviripo sekunge zvi zvisipo. Nokuti Mwari vakaita vimbiso nemuzita raJesu. Amen. Mwari vakuropafadzei. Mwari vanodikanwa. Ndimi wacho anokwanisa kuita sarudzo yechokwadi. Ndinonamata Mwari vanodikanwa sekukumbira kwaita mudzimai wechidiki izvi. Dai akazvigamuchira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vanodikanwa. Ndinoisa maoko pane hanzvadzi yedu mukuteerera pane zvamakati tiite. Izvi zvinotidzosera kumashure makore akawanda, Ishe, kubvira patakaita mutsare wekunamatira wakadai. Asi tinoziva zvakaitika kareko. Tinoziva kuti muri Mwari mumwe chete nhasi, kana vanhu vakagona kuva nokutenda kumwe chete konhasi. Ndavanamata nemuzita raJesu kuitira kupodzwa kwehanzvadzi yedu. Amen. Mwari vanodikanwa. Ndinoisa maoko angu pahama yangu pano uye nokukumbira kupodzwa kwavo nemuzita raJesu Kristu. Amen. Baba, ndinounza pamberi penyu manheru ano iyi hanzvadzi yedu, uye nokuisa maoko angu pavari kupupurira kuti ndakamira sechapupu chesimba renyu, ndakamira sechapupu chezviratidzo zvenyu, shoko renyu, uye ndiri chapupu chokuti imi muri Mwari. Zvino ndinoisa maoko paari mukuteerera shoko raMwari wangu ndichikumbira kupodzwa kwake. Amen. Mwari vanodikanwa. Ndinoisa maoko angu pahama yangu nenzira imwe chete. Sechapupu chesimba renyu, ndinokumbira kupodzwa kwavo nemuzita raJesu Kristu. Amen. Chii? Ati mupodzi. Ndokuti mumwe murume akabva kumwe kunhu kumusoro kuArkansas akanga apodzwa mangwanani iwayo mugadziri weshangu aiva bofu. Munoziva nyaya yacho. Yakanga iri paredhiyo. Uye ndakati, ndakafunga, ndakatamba chikamu chemunyengeri. Ndakati, hautendi kuti izvi ichokwadi. Mudzimai akati, hongu changamire, ndinotenda. Zvino ndakati, unotenda here muzuva rino apo Mwari pavanoita chimwe chinhu chakadaro apo? Akati, changamire. Ndakateerera kuri chirongwa chezvekunamata. Akati, ndiri muKristu. Akati, ndinoteerera kuzvirongwa. Ndanzwa munhu uya kumusoro uko uyo apodzwa mangwanani ano mugadziri weshangu uya bofu. Vamudzinga kubva muchechi vanga achiita ruzha rwakawanda achibva kune imwe chechi achienda kune imwe. Aine nguwani yake patsvimbo yokufambisa achiivhesa achimhanya achikwira nokudzika mumachechi kumunhu wese muguta achidanidzira, ndapora, ndapora, mugadziri weshangu aive bofu. Ndikati, unozvitenda here? Zvino akamira ipapo zvishoma. Kwaiita sekupfunha. Mudzimai akati, changamire. Kana mukandipinza uko kwaari, zvino ndinozowana baba vangu. Zvadaro ndakanzwa sekunge ndakanga ndadai. Ndakati, pamwe ndini wacho wauri kutsvaka. Iye akati, akanyatsondibata nepamberi pebhatye. Akati, ndimi here mupodzi? Ndikati, kwete hanzvadzi, asi ndini hama Branham. Akati, ivaiwo nengoni. Ndakafunga pamusoro paFanny Crosby bofu ainzwisa urombo. Apo muri kudana vamwe, musandipfuurawo. Munoona, akanga apodza mumwe aikwanisa kumupodza. Ndakaisa maoko angu pamusoro pemaziso ake. Ndikati, Jesu anodikanwa. Rimwe zuva mumwe muchinjikwa wakakwasharara kwakare wakauya uchidhumira uchidzika nemugwagwa. Mapfudzi aine ropa raiyerera kubva maari. Mutumbi muduku wakaperezeka wakanga wakautakura wakawa pasi pemutoro. Munhu mutema anonzi Simoni weSairini akauya ndokusimudza muchinjikwa ndokumubatsira kuutakura. Ndine chokwadi chokuti munozvirangarira, Baba. Zvino mumwe wevana vake ari kudzadzarika pano murima. Ndine chokwadi chokuti munonzwisisa. Akati, kubwinya kuna Mwari ndave kuona. Ndakati, uri kuona? Iye ndokuti, hongu changamire. Ndakati, verenga zveedza izvo. Zvino akazviverenga. Ndikati, ndakapfeka sutu yeruvara rupi? Akati, makapfeka sutu pfumbu netai yeyelo. Ndizvo chaizvo. Akange ave kuona. Oh, Mwari vanoremekedza kuzvininipisa. Izvi pachazvo ndizvo zviya zvichaita nokuita kuti zviitike kukunda kukuru murudo rwaMwari. Mwari vanodikanwa. Ivai nengoni mugopodza hanzvadzi yangu nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari vanodikanwa. Pandiri kutora ruoko urwu rusina simba rwakaputana, ndimi moga munoziva zvapfuura nepano. Ndinonamata, Mwari vanodikanwa, kuti ruoko rumwe chete rwandinarwo manheru ano huchambundira semaoko aya asina simba aSimeoni zuva riya. Ishe chiregai muranda wenyu aende murugare nekuti zvino ndaona ruponeso rwenyu. Dai ukauya paari Ishe. Ruponeso rwenyu rwumupodze nemuzita raJesu. Amen. Pakutonga mhosva, handiti vakusatenda vakapomera Jesu Kristu mhosva. Munorangarira kutonga mhosva uye kuti vaiva nemagweta nezvimwe zvose nevaive vaine pavaimiririra zvino taiva nemuchuchisi Satani uyo akanga ari kuzoroverera mhosva maitirwo akaitwa kutongwa. Zvino akati mumwe vakupokana vakauya vakati ndakanzwa muparidzi achiti zodzai varwere nemafuta. Bhaibheri rinozvitaura ndakazodzwa nemafuta handina kupora. Mumwe wacho akati isai maoko pane vanorwara vachapora. Akanga ari kuedza kuroverera mhosva. Asi chapupu pachakauya hechinoi pano Mwari vakavaudza ndokuti maka akati kwava nemwedzi mitanhatu kubvira ndakaiswa maoko pandiri. Uye shoko renyu rinotaura kuti isai maoko pane vanorwara vachapora. Zvino maoko akaiswa pandiri nemumwe wavaranda venyu vakazodzwa. Zvino handisati ndapora nazvino. Nokudaro uri munyepedzeri wenhema nokuti shoko rako harirevi zvarinotaura. Saka chapupu pachakauya wechokwadi aive uyu kuti shoko ravo nderechokwadi. Havana kumbotaura kuti ndirini pavachazviita. Vakati zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko avo pane vanorwara vachapora. Maona, munoona, ndizvo zvavakataura, vachapora. Saka chingava chishamiso chepakarepo chinongoitika saizvozvi kana kuti kungoteerera Mwari. Zviri kwavari munhu wacho. Maona, asi kana munhu wacho achizvitenda, handina basa kuti zvinotora nguva yakadini. Vakati kuna Abrahama, uchava nemwana naSara. Mwana wacho haana kuuya nemakore makumi maviri nemashanu. Vakaudza Noa kuti kwakanga kuri kuzonaya. Noa akava nemafashama. Areka yakavakirwa mafashama. Makore mazhinji akawanda mafashama asati auya. Asi aiziva kuti kwaizonaya. Bhaibheri rakati munamato wokutenda uchaponesa vanorwara uye Mwari uchavamutsa. Rini havana kutaura. Mwari vane nduramo ndevechokwadi. Ingoverenga zvinotaurwa neshoko ravo. Ndizvo zvandaita manheru ano kuisa maoko pane vanorwara. Zvino ndinotenda mumwe nomumwe wavo achapora. Ndinotenda mumwe nomumwe wavo. Munotenda zvimwe chete here? Zvino tenderai ava vanhu vari kutambudzwa. Pane mudzimai muduku pano. Zvinoita sokunge ndinofanira kumuziva. Ndakamunamatira manheru apfuura kunze uko mumutsara wekunamatira. Anonzi ani zita rake? Chambers. Dai mudzimai muduku uyu ainge akararama. Ainge akararama sezvinoita munhu wese. Angadai asina kuremara. Angadai ainge ari mudzimai tsvarakadenga. Zvino agere pano zvino achidedera mweya unodikanwa wakanaka mumusikana iyeyu. Uye agere apo achigwinha sezvizvi. Oh, zvinogodora mwoyo wangu. Ndinoshuva zvakadini kuti ndaizongogona. Hepano ipane mwana muduku mudzimai agere pano akamubata. Rurimi rwako ruduku rwakarembera panze. Muviri wako muduku wakaremara. Kodai ainge ari Joseph wangu muduku. Kodai ainge ari muzukuru wangu Paul. Kodai ainge ari Rebecca agere kumashure uko kana Sara. Kodai mai Simpson vari pano vari mudzimai wangu Mida. Mujaya uyu agere pano ari Billy Paul. Mudzimai uyu wechikuru ari pano ari amai vangu. Rangarirai mwana wemumwe munhu, hanzvadzi yemumwe munhu, mwanasikana wemumwe munhu nemwanakomana wemumwe munhu. Maona, ini ndiri hama yavo. Iye ndiye muponesi wedu. Zvose zvandinokwanisa kuita kungo kwese kutenda kwandinako ndinokupira kuitira ivo. Ndizvo zvoga zvandinoziva. Zvino Ishe vanokwanisa kundiratidza chiratidzo. Vanokwanisa kunditaurira chiri kunetsa pane mumwe nomumwe wavo. Ndinokwanisa kuzviratidza kwamuri. Munoona, munozviziva. Asi izvozvo hazvivapodzi. Izvozvo hazvivapodzi. Kwete, chinofanira kunge chiri chimwe chinhu chinodonhera mavari. Munoona, uye ndinetariro sezvazvakaita kuti ndinokwanisa kutora mumwe nomumwe wenyu ndokubhabhatidzai nemuzita raIshe Jesu Kristu. Izvozvo hazviregerere zvivi zvako. Kwete, kwete, kwete. Handitende murubhabhatidzo mumvura nemuzita raJesu Kristu kuti uvandudzwe. Ndinotenda ropa ndiro rinovandudza. Maona, kwete, kwete mvura. Asi, maona, ndinogona kubhabhatidza ndigobhabhatidza asi unongodzika uri mutadzi akaoma wobudamo uri mutadzi munyoro munoona kusvikira wanyatsotendeuka zvizere tendeuka uye zvadaro wobhabhatidzwa muzita rajesu kristu maona zvino ipapo ndipo pandinosiyana neveboka reoneness kwete kubhabhatidzwa kuti ushandurwe kwete ndinotenda iropa rinochenesa kwete mvura maona kutendeuka uye zvadaro wobhabhatidzwa nemuzita rajesu kristu zvino ndave kudzika pasi kunonamata uye vanhu ava zvavangori kwamuri ndizvo zvavari kwandiri pamwe kutodarika zviri maererano neukama zvino ngatibatanei tose pamwe chete uye maoko enyu mukutenda neruoko rwangu mukutenda zvichidzikisa pasi maoko aishe jesu kuti aiswe pavanhu ava vanonzwisa urombo vakaremara hamunganamatewo here neni avo vane mahengechefu evanorwara nevanotambudzwa munogona kuawana mushure mekungopera kweshumiro zvinondibatsirei kunamatira aya hamungadaro mwari tinokutendai ishe nokuda kwezvamaita manheru ano tinofanira kutendai nokuda kwekupodzwa kwemunhu wese auya nemumutsara mwari vanodikanwa ndinonamatira mahengechefu aya pamwe ndeyevamwe vatadza kana kuuya kumusangano zvino vadikanwi vavo vaunza mahengechefu mubhaibheri tinodzidziswa kuti vaitora kubva pamuviri wapauro mahengechefu nemachira zvino vanhu ava kareko vakanga vagara muupo hwenyu vakanga vakuonai mumugwagwa vakanga vakuonai mumusangano wavo uye vakanga vaona mweya wenyu mumwe chete pana pauro zvino vakaziva kuti akanga asiri murume iyeye wakanga uri mweya wenyu wakanga uri kutonga upenyu hwake nokuti tinoona pauro achiita zvinhu zvimwe chete zvamakaita uye zvino ishe vanhu vemuzuva rino vanoona mwari mumwe chete achirarama mukereke yake pamwe nevanhu vake zvino vaunza mahengechefu aya kuitira kuti agotorwa kubva pano kuenda kune vadikanwi vavo zviitei mwari kuti mumwe nomumwe wavo agopodzwa nenzira yenyu hatikumbire chimwe chinhu chakatsauka kuti chiitwe neimwe nzira yakatsauka kana humwe hunhu hwakatsauka tinongokumbira nenzira yenyu baba vapodzei kuitira kubwinya kwamwari ndaita munamato uyu wokutenda paairi nemuzita rajesu kristu amen ndava nenguva inoshamisa yekuyanana pane kutenda kwenyu upo hwenyu muna jesu kristu uyu uchava musangano wandicharangarira kwenguva refu pamusoro pezvaitika rudo kushandira pamwe chete kuyanana uye zvino kusvika tionani zvakare dai mwari wokudenga vakutungamirirai uyo anoita kuti nyeredzi dzipenye zvakajeka pausiku kuti zvijekese nzira kana kwave kusviba dai akajekesa nzira yenyu nenyeredzi yebheterehema ikutungamirirei kuupenyu hwakazvipira zvizere mushoko rake ndiwo munamato wangu kusvika tionane kusvika tionane kusvika tionane patsoka dzajesu kusvika tionane kusvika tionane mwari ave nemi kusvika tionanezve iye zvino ngatisimukei kutenda kwangu kunotarisa kumusoro kwamuri ini zvakanaka ndichachishandura ndotenda kuti zvakanaka ruregerero kutenda kwangu kunotarisa kwauri iwe gwayana rekaruvhari muponesi wekudenga zvino ndinzwei pandiri kunamata. Isai chivi changu chose. Oh, ndiregei kubvira nasi ndive wenyu zvachose. Zvino ngatikwazisanei nemaoko pavari kuimba. Apo muninga inerima yokupenyu ndofamba uye kusuwa kundimomotera. Chivai imi mutungamiriri wangu. Rairai rima rive chiedza. Pukutai misodzi yekusuwa ibve. Kana kundirega ndichi tetereka kubva padivi renyu. Mave kunzwa zviri nani zvino, handizvo? Pamapapiro enjiva chena sechando, Mwari anotumira rudo rwavo rwakachena runotapira chiratidzo chakabva kumusoro. Pamapapiro enjiva. Zvino pamapapiro enjiva chena sechando, Mwari anotumira rudo rwavo rwakachena runotapira chiratidzo chakabva kumusoro. Pamapapiro enjiva. Ndiyo mharidzo yedu yekupfiga musangano uno. Pamapapiro enjiva chena sechando, Mwari vanotumira rudo rwavo rwakachena runotapira chiratidzo chakabva kumusoro. Pamapapiro enjiva. Tikotamise musoro wedu apo mavhiri anenge achiimba chimbo mahunera tichienda kumba. Ndinovimba kuti zvicha muchanzwa kuimba mahunera kwemavhiri ekuomba kweinjini. Pamapapiro enjiva chena sechando, Mwari vanotumira rudo rwavo rwakachena notapira chiratidzo chakabva kumusoro. Pamapapiro enjiva. Njiva, Mwari vanotumira rudo rwavo rwakachena runotapira chiratidzo chakabva kumusoro. Pamapapiro enjiva. Makakotamisa misoro yenyu, ndinokupai kune wenyu, Hama Noel.